Maita henyu hama man. Ndaona kuti mauya neimwe hama. Ishe vakuropafadzei. Zvinhu zvose zvinogoneka. Tenda chete. Ngatinamatei. Oh Mwari, zviro kwazvo ndizvo chaizvo zviri chishuwo chemoyo wedu manheru ano, kungotenda bedzi, sezvo taungana pano manheru ano mutabhanekeri. Zuva riri kudoka kumadokero. Tinonamata Mwari vanodikanwa, kuti muchatiita kuti ticherechedze kuti zvave pedyo zvakadiniwo zvakare, kuti zuva rave kudoka panguva, yave kupera, zuva rapera. Uye tinorangarira pane imwe nguva, apo zuva rakanga rapera, vafambi vaviri vakakukumbirai kuti muuye mukati kuzogara navo. Uyezve imi makazvizivisa kwavari nokutsanangura shoko renyu uye nokuvaita kuti vaone izvo zvaifanira kutambudzikwa naKristu, zvinhu zvose izvi kutanga. Saka tinonamata Mwari, sezvo zuva rave kuperesesa, kuti muchauya mudzimba dzedu kuzogara nesu uye nokutitsanangurira shoko, Ishe, iro ratinobata zvine nyasha sepfuma yakabva kwamuri, sechipo mumwoyo medu. Dai tikasaridarika, dai nguva dzose tikariremekedza nemwoyo yedu yose, tinokutendai nokuda kwezvamaitira avo vari muchipatara mangwanani ano, uye nezvamaitira mukomana muduku wehama Caps, anga arere, ave kuda kufa, uye zvino heunoi ari pano muungano manheru ano. Tinokutendai zvikuru, Baba, nokuda kwezvinhu zvose izvi. Zviitei, Ishe, kuti tigoziva kuti tinokurumbidzai sei. Tinongo zvinodarika kunzwisisa kwedu kuziva kuti tinokupai rumbidzo sei. Asi, Ishe, gamuchirai mwoyo yedu sezviratidzo zvekutenda kwedu, kuti tinokudai, uye apo pati tinoda kuita zvakanaka, tiratidzei zvokuita. Takumbira nemuzita raJesu. Amen. Ngagara henyu pasi. Manheru akanaka kune kereke ino huru yakazara manheru ano nekunze munyika kune vari padzinare. Vanoti vari pamubatanidzwa zvakare manheru ano. Ndine tariro yekuti mudzimai wangu ari kuteerera kuno. Handina kukwanisa kumufonera, saka ndichamufonera mushure meshumiro ino. Uye tine kagwaro pano kekuti mangwanani ano muko kana baba vehama Jackson vanga vari muchinhano chakaipa zvokuti pava neshanduko yakakura kwazvo yaitika. Vangangokwanisa kuuya kumba mangwana. Mukomana muduku wehama Caps, uyo wavakandifonera pane umwe usiku, handizivi kana hama Caps vari muungano kana kuti kwete, asi zvino mukomana wavo muduku akanga ari kurwara zvikuru, uye zvakangoitikawo kuti Joseph neni takanga tiri zasi kuna nhandare yekupfuura nepfuti, ndichiedza kuti kapfuti kangu ka-22 kuti kange kakagadzirira. Ndakakuudzai mose nezvazvo svondo rapfuura. Zvino hachange ari nyanzvi chaiyo pakupfuura. Saka akanga achida kuva nechokwadi uye kuuya kuzoudza Gary naLarry zvaakanga aita. Zvino akanditaurira pakudzoka. Ndakati, unofanira kumbomirapo, zvino ugoudza hama Jean Norman nezvazvo. Iye ndokuti, tomira toudza Billy kutanga. Mukoma wake, mushure mekunge amuratidza kupfuura kwakanaka kwaakanga aita, akati, iye zvino chirega kundikwikwidza, maona. Zvino patakangosvikapo, sezvineiwo, nhare yakarira. Zvino Billy akamhanyira mukati kuti abvunze. Ndikati, inogona kunge iri yekudanira urwere zvino, uye takanga tichangopinda. Zvino akanga ari hama Caps. Zvino mukomana wavo muduku akanga aine dambudziko remudumbu rakaipa kwazvo, uye angosarirwa nemukana muduku kwazvo wekuti ararame. Zvino Ishe vamupodza. Uye pane umwe usiku, ndokuti akanga ari kurwara neimwe mhando yemarwadzo, Mai Wood vakanga vari kunditaurira. Zvino takanga tave kutoenda nokukasika zvino, ndakati, Mai Wood, nguva yaperesesa zvino, 10 o'clock, handitendi kuti vanondirega ndichipinda umo muchipatara. Ndokuti, ndave kuenda kumba, ndonongovhara mukova. Zvino ndakaendako, ndokunonamata. Zvino vanoti mukomana muduku ari muungano iwo manheru ano. Saka tinotenda zvikuru nokuda kwaizvozvo. Uye tinotenda. Iye zvino takangobatirira, hapana chatatitanzwa. Kana hama Leo Messia nehanzvadzi Messia vari kuteerera kuno, hatisati tanzwa kubva kuna baba venyu. Tinotarisira kunzwa munguva shomanane kuti vari kunzwa sei. Asi ndinenge ndine chokwadi chokuti vachaita zvakanaka. Saka tiri kuvimba pana izvozvo kuna Mwari samasimba, kuti Mwari vachachengetedza uyu murume mutana anodikanwa akarurama, mushumiri mhare yekare yeevhangeri. Iye zvino, pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuitwa, uye munguva shomanani yokuzviita. Saka ngatiisei kushingaira kwedu kwese zvino pane zvatingagona kuitira Ishe wedu. Ndatikurumidzei kuuya uye ndanga ndisiri kunyatsonzwa zvakanaka kwazvo. Ndanga ndaneta kungonyatsoneta. Zvino ndarara pasi masikati ano. Handisati ndatombodya susuro yemanheru. Saka ndapinda ndokungorara masikati ose. Ndanzwa kuipirwa, saka ndokurara ipapo. Zvino ndokubva ndatanga kunamata. Uye ndanzwa zviri nani. Zvino ndamuka ndokupfeka hanzu dzangu. Zvino ndokuya kuchechi. Saka tiri kuvimba naIshe Jesu zvino kuti vacharopafadza kushingaira kwedu pamwe chete manheru ano. Apo munyika yose tiri kuedza kubatana nechikamu chino chemutumbi waKristu, chandakapiwa kodzero dzekupa chikafu makwai avo. Uye ndichangoita sokukwanisa kwangu kwese kwezivo yangu mukupa chikafu chakanaka chandinoziva chemakwai. Uye ndakanyatsomirira nguva iyo apo tose tinokwanisa kuungana panzvimbo imwe chete zvino ndoparidza pamusoro peaya matenda manomwe nendiro nomwe dzematenda neuhwamanda nezvimwe zvakadaro. Zvose zvinoitika panguva dzakabatana. Ndicho chikonzero zvichatitorera pamwe svondo mazuva 10 kana kudarika kuti tizvipedze mumusangano mumwe chete tikakwanisa. Ndinofunga kuti inokwana kwazvo. Zvino vakawanda venyu muchafamba muchienda kure. Ndikatarisa nechekunoku uye ndangocherechedza nguva shoma yapfuura. Vanhu vari kuTucson, my sort men, ndinoona kuti hama Fred vasvika zvakanaka. Ndavaona muungano mangwanani ano. Uye apo ndinofunga kuti ndi hama Don Radel vagere pedyo navo kumashure uku manheru ano. Ndinofara kuona hama Don muno na Junior. Junior ari pano here kana kuti ari kuchechi yake? Ndinofungidzira kuti vari padzinare muchechi manheru ano. Saka imi mose hama tiri kufara zvikuru kuti muri pano nesu manheru ano. Uye tichivimba munashe kuti rimwe zuva isu kana zuva reupenyu richinge rapera nechiedza chedu chiduku cheupenyu hunoguma chotanga kudzimaidzwa chave kudzima, hatizotyi chakaipa nokuti zvichidzika ma. Ndichangowana nhau kwamuri kumusoro kumuArizona, kumusoro kuPrescott. Hama Coggins vaburitswa muchipatara. Saka tinotenda zvikuru nokuda kwazvo. Zvakanaka, zvakarurama. Saka tinotenda zvikuru nokuda kwazvo. Hanzvadzi Mesia, baba venyu vave kuita zvakanaka zvino. Ndangonzwa mushure mekunge tanamata kuti vanoita zvakanaka. Saka vanogona kunge vari kuteerera kuno. Ndine tariro yekuti vakadaro, uye ndinofunga kuti vakadaro. Saka tinotenda zvikuru nokuda kwazvo kuti hama yedu yaita zvakanaka zvino, uye vari kuzopora. Nokudaro, tinotenda Ishe nokuda kwezvinhu zvose izvi. Ndakawana chikumbiro nezuro manheru, imwe hama inodikanwa pano, ndinofungidzira kuti inogona kunge isinesu nhasi. Imwe hama inobva zasi muKentucky, vakandifonera maererano nemwanasikana wavo. Mhuri yakanaka kwazvo. Zvino musikana ari kuzooperetwa. Amai vechidiki vane kenza kumusana. Saka tinonamata kuti Mwari vagodzikinura mudzimai wechidiki uyu. Ndinotenda kuti vachazviita kana tikango ungano tose pamwe chete tobatana nokunamatira vanhu avo. Tose pamwe chete ndizvo zvatinofanira kuita sechinhu chimwe chete. Zvino apo mazuva ari kuswedera pedyo nepedyo nekutetepa kuri kuramba kuchiita nzira. Tinoda kuswedera pedyo pamwe chete. Ini zvangu tinofanira kungova vamwe mutumbi mumwe. Tinofanira kufamba pamwe chete tichikanganwa zvivi zvemumwe nemumwe nekupesana kwedu. Zvino tongobatana nepedyo nepedyo nepedyo. Apo tiri kuona zuva racho richiswedera tichiungana pamwe chete tose muhumwe nemoyo mumwe chete. Uye kana hama kana hanzvadzi ikatsauka kubva mugwara neipi hayo nzira, pasawane chaunoita kunze kwekunamatira munhu iyeye. Uye murudo nguva dzose tichicherechedzana. Musarega mumwe wenyu achienda. Garai pamwe chete. Uye kana muchikwanisa, wedzerai kwairi. Zvichiramba zvakadaro nguva dzose. Hama Nevhu, ndine chikumbiro chenyu pano maererano nahama Wright. Hama George Wright vagere pano. Tinofara hama Wright nehanzvadzi Wright pano. Edith muduku, ini rimwe zuva patichauya tinoda kuzova neshumiro duku yekurangarira pano. Handina kudzokera Edith uye paakaenda, asi hanzvadzi Wright munorangarira chiroto chaakava nacho makore mashoma apfuura. Uye ndakakuudza ipapo ndikati, uyu Edith muduku haasi kuzogara kwenguva yakareba nesu. Zvino nokuti Ishe vakanga vataura kare kuti akanga ari kuzoenda kuburikidza nechiroto chaakava nacho. Uye ndakawana dudziro yacho yokuti akanga ari kuzonosangana naMwari. Angaite makore maviri akatevera akaenda kunosangana naMwari. Iye zvino akamirira baba naamai vake kuti vayambuke mugano uri pakati peupenyu hwekufa nehwekusafa. Mwari vakuropafadzei, ndinoda kuedza kukuonai iko zvino kana ndikangokwanisa. Saka Mwari ave nemi, pamwe chete naShelby nevamwe vose. Ndafunga kuti ndaona Shelby mangwanani ano. Ndanga ndisina chokwadi, haugoni kunyatsoona zvakanaka kumusoro kuno. Denga rakadzika sezvizvi uye rinokandira chii. Iedza zvakadaro, unokwanisa kuona zvinzvimbo asi haukwanisi kuona vanhu zvakanyatsonaka. Iye zvino, tochinanga kumharidzo. Ino imharidzo yandiri kuda kuverenga kubva muna Nyumeri 19:9 neva Efeso 5:26. Zvino, kana imi muri vanhu vanochengeta zvinyorwa zvepataverenga nezvimwe zvakadaro, handiti munogona kuzvinyora pasi. Uye zvino, rangarirai, kana izvi zviri kutepwa, handizivi, hapana wandiri kuona, hongu, ndaona, ndiri kuona hama Teri umo, mukamuri yekurekodha. Kana izvi zviri kutepwa, kune chero vashumiri vari kune ipi hayo nzvimbo, nguva ipi hayo, izvi hazvina kunangana nekushayisa basa dzidziso dzenyu. Izvi hazvina kana kutombondangana nemakwai enyu. Mharidzo ino nedzimwe dzose mharidzo dzandinotaura pamusoro padzo dzakanangana neungano yangu. Haisi yeungano yenyu kunze kwekunge vachida kuigamuchira. Asi yakanangana nevanhu ava vari pano. Vanhu vanotenga matepe aya. Vanhu vari pasi rose vanotenga matepe aya. Zvino vovaridza, kakawanda vanotinyorera, uye nguva dzose ndinovarayira kana vari nhengo yeimwe kereke, ona mufudzi wako. Zvino mufudzi, ndinoda kuti muzvizive kuti izvi ndezveungano yangu bedzi vandiri kutaurira zvinhu izvi. Uye ndine kodzero yekuzviita nokuti ndakaiswa nemweya mutsvene kuti nditarire makwai aya. Uye namo kwandiri kana ndikasavataurira zvandinofunga kuti ichokwadi. Uye nenzira yandinofunga kuti chinouya. Asi hachisi chepasi rose kana mamwe ose makereke. Imi itai zvamunoudzwa naMwari kuti muite. Handikwanise kukupindurirai kana nemiwo hamukwanise kundipindurira. Asi tinofanira mumwe nomumwe wedu kupindurira shumiro yedu pamberi paMwari. Saka kana ndichifanira kuzopindurira shumiro yangu, ndinofanira kuchiparidza nenzira yandinochiona. Nenzira yachinozarurwa kwandiri. Saka ngazvizivikanwe izvozvo zvino. Zvino muna Nyumeri 19:9 tiri kuda kuverenga chikamu ichi kana kuti gwaro iri waro. Zvino mumwe munhu akachena anofanira kuunganidza madota etsiru ndokuvachengeta kunze kwemusasa panzvimbo yakachena kuti achengeterwe ungano. Tarirai zvino. Ungano yavana vaIsraeri kuzoitwa navo mvura yekupatsanura nayo chipiriso chezvivi. Cherechedzai, kwete munhu wese, kuungano yevana veIsraeri mvura dzokupatsanura. Zvino muna vaEfeso chitsauko 5 uye tichitangira pandima 22, imi vakadzi muzviise pasi pevarume venyu chaivo sezvamunoita kuna She, nokuti murume musoro womukadzi, saKristuwo musoro wekereke. Iye amene ndiye muponesi womuviri. Asi kereke sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavadaro pazvinhu zvose kuvarume vavo. Imi varume, idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakadawo kereke, akazvipa nokuda kwayo. Iye zvino, hezvino izvi zvandiri kuda kutaura zvino, kuti aiite tsvene, achiinatsa nokushambidza kwemvura pashoko. Zvino chidzidzo chiduku ichi manheru ano, kana ndingachiti chidzidzo, uye ndinovimba kuti vanhu vari pano neavowozve vari kunze mumubatanidzwa wenhare havazoshayi hanya neizvi uye vachifunga kuti zviri kuitwa nenzira inenge kumhura. Kunyange kutora chidzidzo chakadai zvinoita sokumhura. Chidzidzo chandiri kushandisa chemanheru ano ndechekuti sefa yemunhu anofunga. Zvinoita sezvinonyatsopesana sechidzidzo kumushumiri anopikisana zvikuru nekuputa kuti angatora chidzidzo chakadaro. Sefa yemunhu anofunga. Zvakaitika kuti mamwe mangwanani pandakanga ndaenda kunovhima tsindi, dai imi vanhu vari kunze uko paredio, panhepfenyuro kana pamasaisai enhare, magona kunge maona kuratidzika kwepachiso kuri paungano ino pandazivisa chidzidzo changu zvingadai zvakusetsai Zefa yemunhu anofunga. Saka zvose izvi zvakaitika kumusoro uko kwakauya vatumwa vaJehovha kwandiri mamwe mangwanani uye tsindi dzikataurwa dzikavapo mose munorangarira pazvakaitika uyewo zvekare pamusoro chaipo pechikomo pandakange ndimire ndipo apo ndisati ndaparidza mazera manomwe ekereke ndichienda kunovhima mamwe mangwanani kusati kwachena pakamira ndakafunga kuti zuva rakanga rava kubuda dzichinge 4 o'clock mangwanani zvisingatarisirwe ndakaona chiedza chiya zvino ndakatendeuka zvino ipapo pakanga pamire zvigadziko zvekenduru zvinomwe zvendarama zviya zvakamira ipapo pamusoro pechikomo paine sekunge muraraungu wakanga uri kubuda nemumapombi uchienda kunze. Pakarepo mushure maizvozvo Ishe Jesu vakaonekwa kwatiri uye pakarepo ndakanzwa inzwi rakati Jehovha weTestamende yekare ndiJesu weitsva. Zvino heunoi uyo aivepo mushure mechinguva achizarurwa mushure mezvigadziko zvekenduru zvinomwe zvendarama zvino chizvicherechedzai. Vangani vanorangarira chidzidzo ichocho ndakachinyora seri kwebhokisi remabara randaive naro muhomwe mangu Jehovha weTestamende yekare ndiJesu weitsva. Mwari vari kudenga vanoziva kuti ichocho chaive chokwadi. Pandakadarika nepanzvimbo paya paakaonekwa kwandiri munguva shoma yakatevera maererano nezvetsindi zvino pandakafonera shamwari yangu yakanaka Jack Moore mwedzi mishoma yakatevera ndichibvunza pandakatanga kuparidza mazera manomwe ekereke zvakazarurwa 1 zvino aive akamira ari wese muchena vhudzi rake rainge rakafanana nemakushe ehwai. Ko zvaizoitika sei iye aine makore makumi matatu nematatu okuzvarwa ange ari muchena kwese? Zvino hama Moore murume kwaye akanaka kwazvo ane hunhu muKristu uye ari mudzidzi mumwe wevepamusoro-soro wandinoziva. Zvino akati hama Branham akanga ari Jesu mushure mechinhano chake chokubwinyiswa ndiyo maratidzikiro aave zvino asi izvozvo hazvina kudairira mandiri. Zvino ndakaramba ndichinamata kusvikira rimwe zuva ndisati ndatanga mazera manomwe ekereke handaigona kutwasanudza chitsauko 1 chiya. Ko zvingaitika sei kuti munhu ane makore makumi matatu nematatu okuzvarwa akamuka ari mumutumbi mumwe chete wokuti vaapostora vakamuziva ndokuziva kuti ndiye? Zvino ko ainge akurisa sei zvakadaro kuda aine makumi masere kana makumi mapfumbamwe makore okuzvarwa aine makushe makuru machena pachiso chake uye ndebvu dzake dzakachena sechando? Ndakange ndaverenga umu mubhuku raDhanieri apo akauya kune mukweguru pamazuva aiva nevhudzi rakachena semakushe. Zvadaro ndakaona mukweguru pamazuva aive uya mukweguru pamazuva mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Munoona wainge uri mufananidzo ipapo sei makushe machena? Zvino ini ndaka mweya mutsvene wakaita zvokutaura neni maererano nemumwe mufananidzo wandakamboona pane imwe nguva wemutongi wemhosva wenguva dzekare kare. Zvadaro ndakaenda kunhoroondo ndakadzokera kunhoroondo yebhaibheri nezvimwe zvose kuti ndione. Zvino vatongi vemhosva vakare semuprisita mukuru muIsraeri aifanirwa kuve nezvichena izvozvo vhudzi nendebvu zvichinge ukushe upfumbu nokuti uchena hwaive pamusoro pake zvaireva kuti aiva nesimba repamusoro-soro pavatongi vemhosva muIsraeri. Kunyange nanhasi uye zvichidzika kusvika mazana mashoma emakore akapfuura zvichida mazana emakore akati kuti akapfuura zvichida pamwe hazvina kudaro mashoma panguva yakadaro vose vatongi vedzimhosva kuEngland zvisinei kuti vaive vaduku zvakadini kana kuti vakura zvakadini pavaienda kudare remhosva vaipfeka wigi chena uye kuratidza kuti hapanazve rimwe simba muhumambo imomo riri pamusoro peshoko ravo. Shoko ravo ndiro mhedziso muhumambo zvavanenge vataura ndizvozvo. Uye zvino zvadaro ndakazviona heunoi uyo akamira ipapo kunyange ari murume wechidiki asi akapfeka wigi chena ndiye aiva simba rizere repamusoro-soro akanga ari shoko uye anayo akapfeka wigi chena. Zvadaro munguva yakatevera patakanga tapedza uye maridzo ndokuenda kumadokero uye ngirozi dzashe padzakaonekwa kunze uko kuitira zvisimbiso zvinomwe zvino rakakwira muchadenga iro ratine mufananidzo waro pano nekwese munyika. Heunoi aive akamira ipapo achiine wigi yesimba repamusoro-soro ndiye musoro wekereke ndiye musoro wemutumbi Hapana chakafanana naye, chero kupi yako. Akagadzira zvinhu zvose pachake, akazvigadzirira zvinhu zvose, uye pasina iye, hapana chainge chakagadzirwa. Ane simba rose kumatenga nepasi, uye zvinhu zvose ndezvake. Uye maari, ndime mune uzaro weugaro waMwari mumutumbi. Uye shoko rakanga riri Mwari, zvino ndokuitwa nyama pakati pedu. Uye ndiye wacho akazarura chakavanzika chose chezano rerudzikinuro. Icho vose vaprofita nevarume vachenjeri vakanga vataura nezvaro. Iye oga ndiye aiva uyo akapfeka wiki, uye ane simba repamusoro-soro. Zvino ndakanga ndamira pamusoro pechikomo ichi pane mamwe mangwanani. Zvinoita kunge paimbenge paine tsindi dzaitambira ipapo. Zvino ndakatanga kugara pasi. Ndakanga ndangoveko kwechinguwana. Apo zvikwenzi zvaive pedyo neni zvakaita ruzha. Zvino mumwe muchinda mukuru aive nechifefe chine miromo miviri akauya achifamba achipfuura nezvikwenzi ipapo. Zvino zvakandivhundutsa zvikuru. Zvino ndakaenda ndokuhwanda pasi. Ndaitya kufamba ndichitya kuti aizondipfuura. Zvino zvikwenzi zvaifamba. Saka ndakagara ndakanyararisa. Imwe tsindi yakatanga kufamba pamusoro pechikomo. Zvino akabva apfuura nemiromo yese iri miviri. Zvino akaipodza. Saka tsindi yakaenda ichidzika nechikomo. Ndakafunga, iye zvino ndave kuchibva pano. Ruzha rwese urwu ruchiita maungira. Futi yake haichisina mabara mairi. Zvino ndakatanga kudzika nechikomo. Zvino mumwe muchinda akabva apfuura chaipo pamberi pangu. Ndakandidzosa nekumwe uku. Zvino ndakatanga nechekuno uku kuti ndidzike neimwe nzira. Zvino futi ye22 ndokutanga zvino mbumburu dzaimhanya nepamusoro pangu. Ndakati ko nai, ndandiri mukati menzvimbo yakaipa kwazvo. Saka ndakatendeuka ndokudzika nerukova. Zvino ndakafunga ndichadzika nepapa ndonovanda kusvikira vapedza kuitira kuti ndizobuda. Zvino munzira ndichidzika ndakangokwezwa, meso angu akakwezwa kuti nditarise kudivi rekurudyi kwangu. Zvino pandakadaro paive parere pakiti refodya risina chinhu. Apo mumwe wavo akanga ari kandira pasi mukumhanya kwese uku kwe. Apo tsindi dzainge dziri kupfuura nemuzvikwenzi. Zvino ndakanhonga chipaketi ichi chefodya uye ndokuona handina kumbochinhonga ndine urombo. Ndakatarisa pasi kwachiri, handina kuchinhonga nokuti kutanga handifarire munhuwi wezvinhu zvacho. Zvino ndakatarisa pasi ipapo. Zvino ndeimwe kambani yefodya zvokuti ndinofungidzira kuti handifaniri kudana zita ravo. Asi muchaziva zvainzi ipapo sefa yemunhu anofunga nekuravira kwemunhu anoputa. Ndakatarisa chinhu ichocho ndikafunga. Sefa yemunhu anofunga. Ndakafunga. Munhu wacho dai aigona kufunga saizvozvo haaimboputa zvachose. Kuingagova sei sefa yemunhu anofunga? Munhu anofunga haatomboputi zvachose. Zvakanaka. Zvino ndakafunga, kunyengera kwakadini ikoko? Zvino makambani efodya anofanira kunge ari emuno muAmerica. Uye, oh, kana tikararama zvinoenderana netsika yedu, tainge tichishanda kuti tibatsirane kana tiine kunzwirana. Uye, unyengeri hwakadini? Tikonzero ndisina kudoma zita rekambani yacho, ndinofanira kutaura zvimwe zvinhu zvakaipa pamusoro pavo. Uye kuti unyengeri hwakadini hungaitwa nemumwe munhu kuti aite mari? Munhu anofunga haaputi zvachose. Asi vanhu vemuAmerica vanonyengerwa nazvo. Vanofunga kuti zvinoshamisa kwazvo. Zvinotarisa, haukwanise, haukwanise. Bvunza chero munhu vesainzi uchazo, haukwanise kuva neutsi pasina tara. Kana pakangoita kadonho kadiki kechiutsi kanouya, itara iyoyo. Zvino kana ukasawana utsi, saka hauwane tara. Uye hapana chaunowana. Uri kungokweva pachimuti chakaoma. Asi chero uchingowana utsi bedzi, uri kukweva kenza, nikotini. Dai wainge uineni gore rapera kana kuti gore rakapfuura pamberi. Ndinotenda kuti ndiro pa World Fair apo Yul Brynner nevamwe vose pavakanga varipo ipapo vachiratidzira. Zvino waivaona vachitora mudzanga wouisa mune chimwe chinhu woukweva nepadombe remabho. Zvino chiremba aitora bhandiji rainge rakwizirwa ipapo. Zvino obva obvisa nikotini kubva ipapo oiisa pamusana wegonzo chena, obva ariisa mukeji. Zvino mushure memazuva manomwe oga oga vairiburitsa imomo. Zvino gonzo rainge rakazara nekenza zvokuti rainge risisagone kufamba kubva panikotini yakabva pamudzanga mumwe chete. Zvino akati, munoziva vanoti unokwanisa kuipfuudza nemusefa. Iye ndokuti
haukwanisi kuva nesefa. Sefa yose inobvisa nikotini, inobvisa utsi. Ndokuti, nokuti unofanira kuva neutsi, kuva netara kuti igadzire utsi. Zvino iyo tara ndiyo inopa kenza. Uye zvino akaenda ndokuikweva nemumvura, ndokuti dzimwe nguva unofunga kuti unogona kuisefa nemo. Akati, nguva dzose apo, hazvina basa nekwaunoikwevera. Ndokuti, vanoti handiukwevere mukati, zvino voiisa mukanwa mavo voisvipira kunze. Zvino akatora ichocho, ndokuchimona ndokuchiisa pasi pechimwe chinhu ipapo, ndokuratidza kuti yakanga ichingori kenza. Ko, uri kuitei? Uri kuimedza ichidzika nehuro yako. Maona, uye hazvina basa nezvaunoita, ruchingori rufu chete. Maona, uye ukafunga kuti kambani inonyatso nyengera munhu zvizere kana kuedza kunyengera vanhu vayo. Zvakafanana negora riri kurarama nokudya varo vemhando yaro, kuita mari nokutengesa rufu kunyika nekune varume vechidiki. Zvino vachienda kuhondo vachinovafira, zvino ivo votendeuka vovatengesera chinhu chakadaro. Zviri pasi pokunyengera. Sefa yemunhu anofunga, asi kuravira kwemunhu anoputa. Unofanira kuva neutsi kuti uve nekuravira. Kuravira kwemunhu anoputa. Vanhu vanonyengerwa nazvo zvakadini zvakadaro. Vanozviwana. Zvino, ndezvekungowedzera kukunyengera, munoona. Ndezvadiabolos. Havana basa neupenyu hwako. Havambokunzwira zvachose. Vanokutengesera zvinhu izvozvo kuti vazokutarisa uchifa. Chero bedzi vawana mari. Sezvematongerwo enyika nehondo. Handitendi muhondo. Handitendi kuti taitombofanyira kunge takambova nehondo. Ndinotenda muumambo hukuru huri kuunzwa naMwari, budiriro yeungwaru huru, iyo ichaunzwa pasi peumambo hwake pachake hukuru. Hapazombova nehondo zvakare. Nyika haizosimudzira imwe nyika mapfumo. Vachange vose vari murugare, rugare rwemuna ziendana kuenda. Saka mhando yakadai yebudiriro yeungwaru inounza hondo. Patinowedzera kubudirira paungwaru pasi peihwohu, ndiko kuwandawo kunoita hondo. Mumwe achiedza kuda kubudirira paungwaru kudarika mumwe, zvino kuwedzerwa kweungwaru ndiko kuwedzerwawo kwehondo. Maona, uye chitarirai zvino pasi pebudiriro ino yeungwaru kuti munhu anogadzira chinhu chakadaro. Chinhu choga chazvinoita zvinongokunyengera kuti uwedzere mimwe midzanga yekutenga. Kana munhu achiputa midzanga, uye ndinotenda kuti ndezvadhiabhori, uye pane dhimoni renikotini mumurume uyewo kana mudzimai. Zvino kana mudzanga mumwe chete uchigutsa dhimoni iroro renikotini kusvikira rinozokusiya wakadaro, rorega kuramba richikunetsa nemudzanga mumwe chete. Zvino ukatora sefa, inongorega chikamu chimwe chete kubva muzvitatu cheutsi ihwohwo kupfuura neimomo. Kana kuti chikamu chimwe chete kubva muzvitatu chenikotini kupfuura neimomo. Zvadaro, zvinozotora midzanga mitatu panzvimbo yemumwe chete. Zvino unozoputa mitatu panzvimbo yemumwe chete. Munoona, hunongori hurongwa, hunyengeri, hurongwa hwekuedza kutengesa midzanga. Vanokwanisa kutengesa yakawanda nenzira iyoyo kudarika zvavangagona nokungorega munhu achiputa fodya sezvairi muchigwepa chake kana muchimonera chake. Zvino, munoona, ndezvadhiabhori. Pandakanga ndakamira ipapo, ndakaitarisa, uye ndichifunga kuti zvainyengera zvakadini. Mubvunzo wakauya kwandiri. Zvino ndakakotama ndokutarisa chipaketi zvakare, uye ini zvakangoita sokunge chimwe chinhu chakati kwandiri, asi chitaurwa chacho chakanaka. Sefa yemunhu anofunga, kuravira kwemunhu anoputa. Zvakauya kwandiri kuti unyengeri hwakadai zvakare muchiyero chepanyama imomo mufodya chimwe chinhu chakafanana nemaitiro emakereke nhasi. Munoona, unyengeri, uye zvasvika pokuti pasi rose rangova unyengeri pane chokwadi chemazviro kwazvo neizvo zvakanaka. Munoona, kunyange mune zvematongero enyika, mune zvemagariro evanhu, muchikoro, muzvinhu zvose, zvangova zveunyengeri. Mumwe mujaya akanga achindiudza pane rimwe zuva kuti akanga ari zasi mukamba yemasoja. Zvino mumwe musoja wechidiki akatsikwa nemotikari yenganunu, mapapu ake, dumbu rake, kana kuti chaivei chakabvoorwa. Zvino vakaenda kuchipatara. Vakanga vaina vana chiremba vatatu kana vana vakanga vakamira mumutsara, uye munhu wese ainge akamira mumutsara. Zvino masoja maviri kana matatu vainge vakabata shamari yavo. Zvino iye akanga ave kutotadza kufema. Pose paaifema, mbavhu iye yaibva yabaya ichipinda mumapapu ake. Zvino izvozvo zvakamuita kuti ajuje ropa nemukati. Zvino vakarega mujaya uyu akamira mumutsara uyu kumashure shure kwemutsara. Zvino ndokurega vamwe machinda vakanga vasina chavainacho kunze kwenzeve inorwadza kanawo zvimwe vachienda pamberi. Zvino panguva iyoyo yaakasvika ipapo, mumwe Kenneri akauya nemwana muduku akanga amerera mapundu. Mwanakomana wake muduku kana musikana akanga amerera mapundu paruoko rwake. Zvino vakamisa mutsara uyu kuti vapinze mwana waKenneri, asi mukomana uyu akakuvadzwa ari kufa. Hezvo kaizvo. Oh, dai Kenneri uyu aiva nekunzwira kwechokwadi kuhama yake yaive iri mumutsara, angadai akati, uyu mwana anogona kumira, unzai murume uyu kuno nokukasika, wanaiwo zvamungamuitire. Asi munhu wese anoda kuratidza simba rake rekutonga. Zvino havasi vose vakadaro, kwete, havasi vose vakadaro, asi kune vakawandisa vakadaro, kune vakawandisa vakadaro. Asi murume uyu, chinhu choga chaaingofunga, aingori mukomana wake muduku, akanga amerera mapundu paruoko rwake. Asi asiri kumbofunga nezvemukomana uyu anonzwisa urombo, aive akamira ipapo, akanga akuyiwa pasi pemotikari yenganunu. Iyo motikari yenganunu yacho chaiyo zvichida pamwe ndiye mukomana wacho chaiye aizoponesa upenyu hwake rimwe zuva muhondo. Unoona, havamire kufunga, kungozvifunga pachavo. Sefa yemunhu anofunga. Ndakaitarisa zvino ndikafunga. Zvakaita sema masangano anhasi, makereke atinawo, imwe neimwe yavo ine sefa yayo. Vane mhando yavo yesefa. Vanongorega kuchipinda izvo zvavanoda uye nezvavasingade kuti zvipinde. Zvavanosefa zvichipinda nezvavanosefera kunze nemhando yavo yesefa. Vanongorega humwe uwandu hwenyika huchipinda kuti zvigutse vasingatendi vanenge varimo. Vanovatora vovapinza mukati zvisinei kuti vakadini kana vaine mari. Vanovatora vovapinza mukati zvisinei kuti vakaita sei kana vaine mukurumbira. Asi pane chimwe chinhu pamusoro pazvo, haukwanise kupinda mukereke yamwari saizvozvo. Kwete sangano zvino, ndinoreva kereke yamwari yemazviro kwazvo yechokwadi. Semakambani efodya anhasi, vanhu vanouya mumakereke akadai kana masangano, vane kuravira kwavainako. Uye kuravira uku ndekwezvinhu zvepamusoro zvenyika. Zvino sangano rimwe nerimwe rine sefa yaro. Zvino vanosefera kunze maKristu ose echokwadi vanoti amen paanenge achiparidza. Uye vounza mukati maJezebheri ose akagera vhudzi akapenda kumeso ari munyika. Chero bedzi vaine mukurumbira. Ningi anouya kwedu, mutambi wemabhaisikopu, munhu mukuru, ndiyo mhando yesefa yavanoshandisa. Sangano redu, ningi, mutungamiri, kana Kenneri, kana mumwe munhu, ndewe sangano redu. Munoona mhando yesefa yavanoshandisa. Sefa iyoyo chaizvo ndeyenyika, vanhu vemunyika. Ivo vanhu vanoziva zvavanoda. Saka kana vachifanira kuwana zvavanoda, zvadaro vanotofanira kuva neimwe mhando yesefa uye nezvimwe zvenyika zvavanotaura nemo kuti zvigutse kuravira kwavo kwenyika. Sefa yemunhu anofunga, kuravira kwemunhu anoputa. Sefa yechinamato chemunyika uye nekuravira kwemunhu wemunyika. Vanoda kuva vezvinamato. Vanofunga kuti vanofanira kuva vanamati nokuti vane munhu wemukati. Patakatanga kuuya munyika ino, makawana maIndia achinamata mazuva nezvakadaro. Nokuti sei iye munhu? Tikadzokera mumasango ekure emuAfrica, tinoona vagari vemo vachinamata chimwe chinhu. Sei ivo vanhu? Uye vanoda, vanofanira kunamata. Saka munhu, zvisinei kuti akava zvakadini, anoziva kuti pane chimwe chinhu chiri kune imwe nzvimbo. Asi ane kuravira kwakakura kwenyika zvokuti haakwanise kutora sefa yacho chaiyo. Anofanira kuva nesefa yake yaakagadzira. Mumwe nemumwe achigadzira mhando yake yesefa. Kambani yoga yemidzanga inodada neyayo dzavanogona kuita. Sefa yemazviro kwazvo, iyi ndiyo sefa yakanakisisa pane zvose iri pamberi. Uye nezvose zvakadaro, ndokuti kuravira kunouya kanawo zvimwe kuchibva nechekumberi. Oh, imi wee, nechekumberi, ko chii chiri kwainogumira shure kwayo zvakare? Zviro kwazvo, haasi murume anofunga kana mudzimai anofunga, asi ndizvo zvavanotaura. Kungori bedzi kunyengera vanhu. Zvino tinoona kuti muzuva redu kuti vanhu vane kuravira kwavainako. Kosei murume achiputa mzanga kuitira kuti agutse kuravira. Ko mudzimai anoputirei kumzanga kuitira kuti agutse kuravira. Zvino kana kereke ichinge yafunga boka rezvekunamata iyo kuti vaunze vanhu imomo, vanofanira kuva neimwe mhando yesefa inopa vanhu mhando yekuravira kwavanoda. Saka kana vakasawana kuravira kwavanoda, havadi mudzanga wacho. Uye kana vasingawani kuravira kwavanoda muchinamato, havatore chinamato chacho. Zvino zvakangojeka sezvazvinokwanisa kuva. Vakadzi vane zvikabudura, bvudzi rakagerwa, dziso zvakapendwa, vakapfeka zvinokwezva richiva, vanoda izvozvo, vanozviida izvozvo. Sokutaura kwandaita mangwanani ano nemangwanani esvondo yakapfuura pamusoro pevhiri riri pakati pevhiri, kana kuti munhu uya wemukati muduku ari mukati memweya, uye kuti mweya uri kunze pakati pemunhu wemukati nemutumbi unogona kunyatsozodzwa nemweya mutsvene. Mose makazvinzwisisa here? Iye zvino tikazvitevedza nokuenderera mberi kwemharidzo Mwari wenyika ino vazodziwa mumazuva okupedzisira, rekunze denderedzwa riya repakati, denderedzwa rokutanga ndiwo manzwiro emunhu, denderedzwa rechipiri manzwiro emweya, kuda, kuda kwako, chishuwo nezvimwewo. Asi remukati ndiye munhu wemukati. Munhu wemukati iyeye akatemerwa. Saka vanogona kuzodza mweya uyu kuitira kuti mutumbi uri kunze uve pasi pemweya. Asi munhu wemukati anotadza, munhu iyeye achafa. Munhu wemukati anoramba nokusatenda shoko raMwari rari chikamu charo, munhu wemukati iyeye achange muna ziyandena kuenda, achange nguva dzose. Ndinotenda mune kufa kwemunaziendana kuenda. Zvimwe chete sokutenda kwandinoita denga remunaziendana kuenda, asi kwete gehena remunaziendana kuenda. Hakuna chinhu chakadaro segehena remunaziendana kuenda. Pane rufu rwemunaziendana kuenda rwevanhu vanenge vazhinji vavo vezvinamato munyika nhasi vagara vakafa. Mudzimai anorarama mumufaro wenyika nevhudzi rake rakagerwa nechiso chakapendwa akafa apo ari mupenyu. Bhaibheri rakataura kudaro. Maona, munoona, anogona kunge ari munamati asi haana kumboponeswa. Ane maitiro ekunze. Anogona kuimba mukwaya kana kuti anogona kutamba ari mumweya. Anogona kutaura nendimi uye owana kuratidzwa kwese kwemweya. Asi kunze kwekunge munhu wemukati ari mwanasikana waMwari. Munoona, aparara zvisinei kuti anoitei. Israeri yose yange iri kunze kwayo pamweya, yose yakazadzwa nekunaka kwaMwari uye kuti vairemekedza zvakadini Mwari nezvimwe zvakadaro. Asi izvozvo hazvina kushanda. Mukati mavo hamuna kukwanisa kucherechedza shoko pachezvaro. Asi kana uchinge waberekwa nemweya waMwari zvadaro, unenge uine uri mwanakomana waMwari uye wakangogara nguva dzose uri mwanakomana waMwari uye ucharamba uri mwanakomana waMwari. Hapana nzira yekuzvipatsanura nokuti yaka une upenyu husingaperi uye ziendana kuenda harina kumbobvira ratanga uyewo harizombogumi. Nokuda kwenyasha dzaMwari kuti agotipa kunzwisisa zvakavanzika zvikuru zvakadai. Ndokutaura kwakaita Pauro pano mberi achidzika muvaEfeso achitaura pamusoro pemurume nemudzimai, uye ndokuti ichi ichakavanzika kuti mudzimai anofanira kuremekedza murume wake. Kunyange nzvimbo yechipiri ndinotenda kuti ndizvo mubhaibheri rose pakataurwa pamusoro peruremekedzo. Zvakanzi vakadzi aone kuti aremekedze murume wake, kuremekedza murume wake. Zvadaro, murume anofanira kurarama upenyu hwakafanira pamberi pemudzimai wake kuti mudzimai wake agokwanisa kumuremekedza semwanakomana waMwari. Kana akasararama upenyu hwakadaro, saka zvino ndizvozvo, haazomuremekedzi nokuti anoziva kuti akaumbwa nei. Asi kana ari murume, ari munhu ane ruremekedzo, ruremekedzo uye akachena nemudzimai wake nepamberi pemhuri yake, muranda chaiye waMwari, Zvino madzimai vana nevose vanofanira kumuremekedza muranda waMwari iyeye neruremekedzo. Cherechedzai zvino. Mudzimai vanoda kuva nevhudzi rakagerwa. Vanoda kupfeka zvikabudura nependi kupoda tumabikini utwu nezvinhu zvavanopfeka mazuva ano. Vanoda kuzviita asi zvakadaro vanoda kuenda kukereke. Muri kuona chizoro chiri pamweya uyu kwete pamunhu wemukati. Maona zvikanzi anoda kuva muKristu pamwe nokuita zvinhu izvozvo, uye mufudzi anoti zvakarurama. Zvino kana akati zvakarurama, unokwanisa kuva nhengo. Zita rako rinokwanisa kuiswa pabhuku rangu rekereke pano. Zvakarurama. Zvino anenge ari kumupa sefa yake yesangano kuti zvigutse kuravira kwemudzimai wenyika. Anoda nyika. Anofarira kutapira kwayo. Saka ane sefa yemudzimai uyu. Asi ari kure kwazvo nokuva mudzimai anofunga. Asi hezvo kaizvo. Ndipo pandakawana chidzidzo chino. Kwete, haasi mudzimai anofunga. Dai aifunga, aiziva kuti kereke haisi kuzomutonga nezuva rokupedzisira. Kereke iri kumuyera nhasi neunhengo hwake, kutendeka kwake kune mapoka aanowadzana nawo nemasosaiti. Vari kumuyera iye zvino naizvozvo. Asi Mwari vari kuzomutonga nezuva rokupedzisira. Saka haasi kufunga sezvakangoita murume ari kuputa. Anoda mudzanga zvakanyanya kusvikira mufunge wake unenge wabatwa nechiveve nokuda kwenikotini. Uye zvishuwo zvemudzimai zvabata pfungwa dzake nechiveve kusvikira anoita zvinhu izvi zvakaipa pamberi paShe, nokuti anoda kuzviita zvinogutsa kuravira kwemudzimai wemunyika. Saka anotora sefa yekereke yemunyika, anonyatsopfuura nemairi zvakanaka. Hapana chinonetsa. Zvinoratidza. Iye zvino tinoona kuti izvozvo ichokwadi. Zvino mufudzi anoti zvakanaka, hatipomere madzimai kana vachiita zvakadaro. Zvakanaka. Pane chivi chakawanda imomo chinopinda nemusefa yake. Zvinoratidza kuti vakapfuura nemusefa yedzidzo yemagwaro, uye vane kuravira kwedzidzo yemagwaro, uye vanga vaine kuravira kwedzidzo yemagwaro. Asi zvemazviro kwazvo haina kupfuura nemusefa yaMwari. Kwete, changamire. Zvino kana paine sefa yedzidzo yemagwaro kumunhu anofunga zvedzidzo yamagwaro, uye pane sefa yekereke yemunhu anofunga zvekereke, sefa yemudzanga yemunhu anofunga zvemudzanga, panofanira kunge paine sefa yemaziro kwazvo pane imwe nzvimbo yemunhu anofunga kwazvo. Uye Mwari vane sefa. Zvino ndiro shoko ravo rinopatsanura, nokuti imvura dzepatsanuro kuchivi. Zvino ndiye munhu anofunga kana kuti kuravira kwemunhu mutsvene. Zvino kana munhu akapfuura nemumhando yakadai yesefa yemunyika, ane kuravira kwemunyika. Uye sekambani yefodya anowana nhengo dzakawanda mukereke make paanovasairira nemusefa iyoyi. Kana vakati pane madzimai akawanda anoenda kukereke kudarika varume, zvinogona kunge zviri izvo. Zvino izvozvo zvinogona kunge zvose zviri zvechokwadi. Kana achikwanisa kuenda achinoita chero chose chaanoda, izvozvo chaizvo. Mudzimai anozviita anozvibatanidza nechese chese. Asi apfuura nemusefa yekereke iyoyo. Dai aipfuura nemusefa yaMwari aizobuda akasiyana naizvozvo. Maona, haaikwanisa kupfuura nemusefa yaMwari obuda aine vhudzi rakagerwa. Haatombokwanise kuzviita. Iye zvino izvi zvichange zvichiti vave izvi zvishoma kune mumwe munhu. Asi paakatanga kupfuura nemusefa yaMwari, uye yotaura imomo kuti vasagere vhudzi ravo, zvino chii? Anobva agara kune rimwe divi. Kana ikati chivi kuti mudzimai aite zvakati, uye anonyangadza kuita zvakadaro. Kana achida kuzviita anoti saka anofanira kuva nevhudzi rake rakachekwa. Zvakanzi zvino riveure rose zvino. Uye ndokuti ndinoziva kuti zvinonyadzisa kuti mudzimai ange akaveurwa musoro. Ndokuti nokudaro ngave nemusoro wake wakafukidzwa. Zvino vhudzi rake ndiro chifukidzo chake. Kwete nguwani mudzimai, vhudzi rake ndiro chifukidzo chake. Bhaibheri rakataura kudaro. Izvozvo zvinoratidza kuti munazare kunashe. Vhudzi refu kumudzimai rinoreva munazare kunashe. Zvino tinoona kuti ichocho ichokwadi. Asi tinoona kana munhu anonzi anofunga sokutaura kwavanoita munyika achigona kuputa uye achiwana kuravira kwake anofanira kunge aine njere dzakakwana kuziva kuti ari kuwana tara kubva mufodya. Asi zvoga zvazvaita kumutengesera yakawedzerwa kumuita kuti awedzere midzanga yaanotenga. Zvino sefa yekereke inowana nhengo nezvinhu zvakadaro kana vachivarega vachipinda nechero chinhu uye voramba vari nhengo dzekereke. Vanowana nhengo dzakawanda. Ko, toti taenda kumakereke nhasi manheru, tosefera kunze munhu wese kunze kweavo vari makristu yechokwadi vakabarwa neshoko. Pane zenge paine mharidzo dzakawanda dzinenge dzisinawo kudziparidzira manheru ano. Ichokwadi, nokuti yapfuura nemusefa. Uye kana ndiine chishuwo chimwe chete mumwoyo mangu, uye ndine tariro yekuti munhu wese ari kunditeerera ane chinhu chimwe chete. Mwari ndipfuudzei nemusefa yenyu, sokutaura kwakaita Dhavhidhi. Ndiedzei, uye ndiedzei, uye mugoona kana paine chakaipa mandiri. Zvadaro chibvisei ishe. Haona, ndinoda sefa yaMwari. Handina basa nezvinoitwa nenyika, izvo zvine kereke. Ndinoda kuva munhu anofunga, kufunga wandichazomira naye rimwe ramazuva pakutongwa. Cherechedzai, kambani yefodya inozviita kuti iwedzere midzanga yekutengesa. Kereke inozviita kuti iwedzere nhengo. Mudzimai ane vhudzi pfupi, akapfeka zvikabudura. Anobatwa musefa yaMwari. Haikwanisa kupfuura nemairi aine vhudzi pfupi. Nokuti Bhaibheri rakati haafanire kuzviita. Anozvidza musoro wake paanozviita. Tinofanira kuzviziva. Asi anopfuura nemukereke zvisina dambudziko. Nevamwe vacho vose. Ndinomira pane dzimwe nguva pasina wandiri kushora. Hapana munhu wandinotaura nezvake. Asi chivi chiri mukereke. Munondipupurira pamusoro pazvo. Handina kumboti muzvari ningi ningi ari zvakati zvikati. Kana vaningi ningi, kana Reverend ningi ningi ari zvakati zvikati. Kwete changamire. Ndinoti chivi chivi. Kana chiri mumhuri yangu, chiri mandiri, chiri muna chero ani zvake. Chichingori chivi. Kwete sedunga munhu. Handitaure zvichipesana neumwe munhu. Ndinotaura ndichipesana nechivi. Handina basa kana ndirini kana kuti angave ani. Ukatanga kupfuura nemusefa yaMwari, chivi chose chinokumisa pakare ipapo. Cherechedzai. Asi mudzimai anoda kuva nevhudzi pfupi uye achipfeka zvikabudura kana kupenda pamwe nechero hacho anokwanisa kupfuura nemusefa yePentecosti zviri nyore sepai. Hapana chinhu pazviri. Achinyatsoenda murufu. Nokuti iye mudzimai anoti, handiti hapana chakaipa ipapo. Kana uchida nyika, kana zvinhu zvemunyika, nokuda kwekuti rudo rwaMwari harutombori mauri. Zasi nemumweya uyu, zvino anokwanisa kudhonzera mumunhu wake wemukati zvinhu zvisiri zvaMwari uye zvinopesana neshoko raMwari. Kana kuri iko kuravira kuri mumunhu wemukati. Zvinogona kuuya nekuravira, kuona kuravira. Zvinogona kuuya nekufunga nemunjere. Hapana chakaipa mazviri, ndine kuravira, ndine manzwiro emuviri, ndine manzwiro ekuti ichi chakanaka. Mudzimai anokwanisa kuuya achidzika neimomo, uye zvichidzika nemumunhu wake wemukati. Kana munhu wake wemukati ari mhando iyoyo, zvinoratidza kuti haasi kupfuura nemusefa yaMwari. Asi kana aine vhudzi rakagerwa, achizora pendi, zvikabudura, midhebhe, achiratidzika semurume, yose midhebhe iyi, uye chero zvavanozvidana, vachitaura zvinhu zvemhando yakadaro, uye nokuita zvinhu zvakadaro, uye uchiraramira nyika, anomira haakwanisa kupfuura neimomo, kwete changamire, inomumisa pakutanga chaipo. Cherechedzai. Murume achitarisa miromo yake yakanaka mitsvuku pamwe nechiso chakapendwa nezvikabudura nemabhikini nechero zvaanenge ainazvo. Murume chaiye anofunga haambomutarisa. Zvino murume anenge ari nhengo yekereke anomutarisa omuyemura. Asi handina basa kuti anoratidzika zvakadini kumaziso. Murume anofunga, anotendeudza musoro wake. Sei, akapfuura nemusefa yaMwari, uye anoziva kuti kumutarisa kuita upombwe mumwoyo make. Haambofungi kuti akarurama pachiso. Unoti, haasi chinhu chakanaka here? Kwete, kwaari haana kudaro. Ndijezebheri asina maturo anosemesa, anonzwisa urombo. Kumurume anofunga. Mwanakomana waMwari anomutarisa nokunyara kuti iye ndewe kumhuri yemudzimai uyu. Ndizvozvo chaizvo. Kwavangazova sei hanzvadzi yangu uye achiita zvakadaro? Unoona, akapfuura nemune imwe sefa, zvino iye akapfuura mune imwe. Hazombofungi kuti akarurama. Kwete zvachose. Haruzi runako kumunhu waMwari wechokwadi. Rangarirai, imwe nguva ropa raJesu Kristu risati rava iro sefa, nezvatichasvika kwazviri mumaminetsi mashoma. Vanakomana vaMwari vakatarisa vanasikana vevanhu kuti vakanga vakarurama pachiso. Zvino ndokuzvitorera vakadzi. Mwari havana kumbozviregerera. Zvakare zvakaitika pakufamba kweIsraeri. Uye Mwari havana kumbovaregerera. Mumwe nomumwe wavo akaparara. Sefa yemunhu anofunga. Ndakabuda musangano pano, paiva nekariki kaiva kakamira kumashure kuno seri kwechechi umwe usiku, ndokuti kwandiri, angaite makore matatu kana mana apfuura, ndokuti, chikonzero muchitaura zvakadaro, mave mutana, ndokuti, ndinofunga kuti vanoratidzika zvakanaka. Ndikati, ndinogona kufungidzira kudaro, kungobva pamaratidzikiro ake, unogona kuona zvaari. Ndakati, rega ndikuudze chimwe chinhu, une makore mangane kuberekwa, anenge makumi matatu ekuzvarwa. Ndikati, pandaive muduku kwauri, nemakore gumi nemashanu, ndaifunga zvimwe chetezvo. Ndizvozvo, ichingori tsvina. Sefa yemunhu anofunga. Zvino cherechedzai, dai akange pfungwa yake yakasefwa nemushoko raMwari, sefa yaMwari, haambomutarisi, haazombofungi kuti akarurama pachiso, anofunga kuti ndiJezebheri, anozofunga kuti seri kwemiromo mitsvuku iyoyo, kune mazino enyoka ane chepfu, anozomuruma, zvino Bhaibheri rakati masuo ake, masuo eGehena, zvino murume anofamba achipinda maari, senzombe iri kuenda kunourayiwa. Eino isefa yemunhu anofunga. Chii chaunoshuwira? Kana mudzimai akauya achidzika nemugwagwa akapfeka zvakadaro, zvino imi varume, motendeutsa musoro wenyu, wotarisa-tarisa saizvozvo, hausi kushandisa sefa yemunhu anofunga. Nokuti paunodaro, uri kuita choupombwe. Nokuti sefa yakati, uyo anotarisa mudzimai omuchiva, atoita upombwe naye nechekare. Tendeutsa musoro wako murume anofunga. Ibva paari, haana kururama, inyoka, ndizvozvo, anozonyongoka sayo, anoita sayo, anoruma sayo, garira kure naye. Oh, hongu, shoko raMwari isefa yemunhu anofunga. Chero munhu hake anozviziva izvozvo. Ndipo panosefwa munhu wako wemukati, shoko raMwari. Uye inoita kuti, kana uchinga wapfuura nemuna Mwari, kana munhu anofunga achinge apfuura nemusefa yaMwari, zvinomupa kuravira kwemunhu mutsvene. Ndizvozvo chaizvo. Kana uchinge wapfuura nemusefa yaMwari, zvadaro kuravira kwako kunenge kwava kuravira kwemunhu mutsvene. Kunoita kuravira kwemunhu akarurama. Chitaurwa zvemaziro kwazvo chakanaka. Zvino tinoona kuti zvakaitwa sei mumufananidzo muIsraeri. Kuitira ungano yevaIsraeri bedzi. Ndicho chikonzero mukutaura izvi zvino. Kana vashumiri vakasawirirana pane chimwe chinhu chataurwa. Izvi ndezveungano yangu. Iyo, Ishe vakandipa kuti ndivaparidzire. Cherechedzai, kuna Exodo 19. Ndinoda kuti muiverenge muchinge maenda kumba. Pamunenge muine nguva yakawanda. Cherechedzai, Israeri payange yaita chivi, kutanga vaitora tsiru dzvuku, risina kumbobvira rakaiswa joki muromaro, zvinoreva kuti harina kumbobvira rabatanidzwa nechimwe chinhu, uye raifanira kunge riri dzvuku, ruvara rutsvuku, ruvara rweyananiso. Unoziva sainzi inoziva kuti mukatora chitsvuku, wochitarisa nemuchitsvuku, une chitsvuku, dzinoita chichena. Tarisa chitsvuku nemuchitsvuku chichena. Vanotarisa nemuropa dzvuku raIshe Jesu. Zvino zvivi zvedu zvitsvuku zvinobva zvava zvichena sechando. Chitsvuku nemuchitsvuku. Zvino tsiru dzvuku raiurayiwa panguva dzemadekwana neungano yose yeIsraeri. Zvino pakaiswa mitsara minomwe yeropa rayo pamukova apo ungano yose yeIsraeri pavaipinda napo. Uri mufananidzo wemazera manomwe ekereke neropa. Zvino mutumbi wayo waitorwa wopiswa. Waipiswa nemazondo, nedewe, nematumbu, nendove. Zvose zvaipiswa pamwe chete. Zvino yaifanira kutorwa nemunhu akachena. Uye aifanira kuiisa panzvimbo yakachena kunze kweungano. Naizvozvo dai Israeri yakagona kuona mufananidzo, rino shoko raMwari harifanira kubatwa nemaoko ane tsvina yekusatenda. Anofanira kunge ari munhu akachena. Zvino kana akachena, aifanira kuuya nemusefa yaMwari. Munhu akachena. Maoko akachena. Uye yaifanira kuchengetwa panzvimbo yakachena. Kwete nzvimbo iyo vana Jezebheri navana Riki nazvose zvichidya nokutora chirairo nezvimwe. Apo vachimhanya mhanya nemadzimai nezvikomba nemhando dzose dzetsvina. Vachienda kumadhanzi nemapati uye vane vhudzi rakagerwa nezvikabudura nezvimwe zvose uye vachizvidana kuti maKristu. Inofanira kuchengetwa munzvimbo yakachena uye ichibatwa nemaoko akachena. Zvino apo Israeri payakatadza uye vakacherechedza kuti vakanga vakanganisa, zvadaro vaizosaswa nemadota etsiru iri. Pavari, zvino ndiyo yaiva mvura yepatsanuro kucheneswa kwechivi. Cherechedzai! Hezvino izvi, zvino apo Israeri vasati vauya kuzoyanana mukunamata, vaifanira kutanga vapfuura nemumvura dzepatsanuro. Kururamiswa nekutenda kunouya nokunzwa, kunzwa shoko. Zvadaro, vaizopinda muungano vari pasi pemitsara minomwe iya yeropa, kuratidza kuti chimwe chinhu chakafa nokuenda mberi kwavo, kuitira chivi chavo. Vakapatsanurwa nokunzwa shoko, mvura dzepatsanuro. Zvadaro, vozopinda mukuyanana. Nzvimbo yoga iyo Mwari yavaisangana nemunhu paive pasi peurongwa uhu. Havaimbosangana naye kumwewo hako. Aichofanira kuuya pasi peurongwa ihwohwo. Mwari vaisangana bedzi neIsraeri panzvimbo imwe chete. Uye Mwari vanosangana newe nhasi panzvimbo imwe chete. Zvino ndemuna Jesu Kristo. Uye iye ishoko. Mvura dzepatsanuro. Zvino ropa rake rakadeurwa ose mazera manomwe ekereke. Uye zvadaro, kubudikidza nemweya mutsvene, tinopinda mukuyanana kuya uko kunongopiwa kukereke bedzi. Oh, mukuru zvakadii. Uyezve zvino tinoda kutarisa vaEfeso 5:26 yakati, kushambwa nemvura kubudikidza neshoko, mvura dzepatsanuro. Chicha dzinoita, zvino sefa yaMwari ishoko. Mvura dzepatsanuro, kushambwa nemvura dzepatsanuro, kubudikidza neshoko, sefa yaMwari. Zvadaro, haukwanise kuuya muna Kristu nemusefa yekereke, haukwanise kuuya nemusefa yesangano, kana sefa yechitendwa. Panongori nesefa imwe chete yaunokwanisa kupinda munzvimbo tsvene, ndiko kuburikidza nekushambwa nemvura, kuburikidza neshoko. Doko raMwari ndiyo sefa yemunhu anofunga. Kereke ichakuyera pano kuti uri nhengo yakanaka here kana kuti kwete. Vanokuitira mariro akanaka. Ureza usimudzwa kungosvika pakati pebango paunofa, votumira zvitsumbu zvikuru zvemaruva. No, nokukuitira zvose. Asi kana zvasvika zasi kumunhu wako wemukati achizosangana naMwari, anofanira kunge aine upenyu husingaperi. Uye kana huri upenyu husingaperi ihwo, chikamu cheshoko. Uye seshoko rangu pachangu harikwanisi kuramba ruoko rwangu, harikwanisi kuramba ruoko rwangu, meso angu harikwanisi kuramba ruoko rwangu, kana toka yangu, kana chigunwe changu, kana chero hayo nengo yangu, hazvigone kuiramba. Uye kana omurume ari chikamu cheshoko raMwari, kana mudzimai ogoramba chikamu chimwe chete cheshoko raMwari. Zvadaro, madzimai, kana muchifunga kuti munogona kuva nevhudzi rakagerwa zvino, mogouya muupo hwaMwari, muri kukanganisa. Muri kuzviona? Muri kukanganisa. Haukwanise kuuya nemusefa yaMwari apo paunoshambwa nemvura yeshoko. Zvino zopinda mukuyanana. Unofunga kuti ndizvo zvauri, asi haukwanise kusvikira wauya nemushoko, nechikamu chose chiduku, neshoko rose duku raMwari. Munhu haangararami nechingwa choga, asi neshoko rose. Zvinofanira kuuya nemukusefwa uku. Zvichipfuura, uye zvino pakuravira kwemunhu akarurama, nokuti ndizvo zvaari kutsvaka, kutsvaka chimwe chinhu chinomuchenesa, shoko. Shoko raMwari isefa yemunhu anofunga, uye rinogadzira kuravira kwemunhu akarurama. Ndinoziva kuti ichokwadi. Rinosefera chivi chose chokusatenda kunze. Hapachisina kupokana kana uchinge wapfuura nemusefa, nokuti kuravira kwemutendi wechokwadi. Mutendi wechokwadi anoda kunge ari pane zvakanaka, zvisinei kuti kunei. Haangodi chete kuti zvakanaka, ndiri weboka remunharaunda, ndiri nhengo yekereke, kereke huru samuguta. Handina basa kana iri nzvimbo duku mukona, kana chiri chitumba chekunamatira pane imwe nzvimbo. Munhu anofunga anoziva kuti anofanira kusangana naMwari. Uye zvisinei nezvinotaurwa nekereke, kana zvinotaurwa nemumwe munhu, anofanira kuuya nenzira yaMwari. Zvino nzira yaMwari ishoko raMwari. Zvakanaka, vanoti shoko ramwari. Chokwadi, vose vanotenda kuti ishoko ramwari. Asi unokwanisa here kusefuka uchipfuura nemariri? Ko uchaita sei kuti mudzimai ane vhudzi rakagerwa apfuure naimomo? Uchazviita sei? Ko uchazviita sei kuti murume apfuure naimomo iye asingabatirane nedzidziso ino iyi? Maona? Hakusi kuravira kwemunhu anofunga. Kwete, munhu anofunga anofunga. Munhu anofunga anofunga kaviri asati asvetukira mune chinhu chakadaro. Cherechedzai, shoko iroro harigoni kuzviramba. Zvadaro, rinogutswa kana kuti chishuo. Chishuo chei? Chii chakuita kuti uri shuwe pakutanga? Nokuti zasi, mumunhu wako wemukati, makanga muine mbeu yakatemerwa. Yaiva upenyu husingaperi, wakagara nguva dzose urimo. Nguva dzose waivemo. Avo vose vandakapiwa nababa, vachauya kwandiri. Hapana kana mumwe chete wavo achazorasika. Kuravira kwemunhu anofunga. Kana munhu anofunga achinge anzwa shoko ramwari, makwai angu anonzwa inzwi rangu. Mweni haangangomuteveri. Nokuti zasi imomo mune upenyu. Zvino upenyu hunobatana neupenyu. Chivi chinobatana nechivi. Uye chivi chine unyengeri kwazvo. Kusvikira unofunga kuti wakaponeswa. Apo iwe usina kuponeswa. Chiri muudzamu weunyengeri. Nhengo dzekereke dzinoda sefa yesangano kuitira kuti vagovane zvishuwo zvavo uye vagoramba vachinzi vanhu vanamati. Unovanzwa vachiti, oh, anonamata kwazvo. MuAfrica ndaiveko rimwe zuva, zvino vakanga vari kutaura nezvazvo. Vamwe vana vakanga vari kutaura pamusoro pedzimbo dzerock and roll, Elvis Presley nevamwe dzavaiimba, Pat Boone nevamwewozve, Ricky Nelson nevamwe vose. Ndakati, iboka revapanduki. Kamwe kasikana kaduku kakati, handiti mune anoita zvokunamata kwazvo? Ndikati, ndizvo zvaivawo zvakaita Judas. Ndakati, Judas akangowana masirivheri makumi matatu, Elvis Presley akawana mamiriyoni emadhora akawanda. Maona, vari vaviri vakatengesa kodzero dzavo dzeudangwe. Maona, ndikati, iwo hapa chikwereti chikurusa chenyika ino. Zvakadaro, zvichingonyengera sesefa yemudzanga. Masangano aya anorega nhengo idzi dzichiuya imomo. Havatombofanirwe, panofanira kuva nemutemo wekuti havafanire kuimba dzimbo dzekunamata. Zvinopesana, zvinofanira kunge zvichipesana nemutemo kana vakazviita. Asi nyaya yacho yose yangova zimurwi rakakura reunyengeri. Zvino ndipo pavanogara nhasi. Yechokwadi sefa yemunhu wemukati inoti kana uchida nyika, kana zvinhu zvenyika, rudo rwaMwari harutomborimo mauri. Munoona, haukwanise kuti rock and roll ndeye munyika, kana kuti ndeya Mwari. Rock and roll ndeye munyika. Chero api hao ematambiro, uye akasefwa zvinhu zvakashata zvinonyangadza waro, ndezve munyika, zvose ndezve munyika. Haukwanise kuti vhudzi rakagerwa remudzimai ndezva Mwari. Bhaibheri rinoti hazvisi, saka itsvina yenyika. Zvino kana uchida kachidimbu kaduku kenyika, rudo rwaMwari harutombori mauri. Maona, chii ichocho? Saka chii chiri kuikweva? Chimwe chinhu chiri zasi mukati chiri kukweva. Munhu wemukati ari kudhonza zvaunoda zvichibva nekunze, zvichidzika nemumweya zvichipinda mumunhu wemukati. Zvino kana munhu wemukati achida nyika, akafa. Handina basa kuti wakazodzwa zvakadini uri kunze kuno, uye kuti wakarurama zvakadini kunze kuno. Zasi kuno, wakafa. Nokuti uyo anoda nyika, kana zvinhu zvenyika, rudo rwaMwari harutombori maari. Zvisinei kuti munamati zvakadini. Sefa yechokwadi nenzira iyoyo inosiya zvinhu zvose izvozvo kunze, younza bedzi uzvokwadi hwaMwari. Shoko mumunhu wemukati chaiye wechokwadi. Vakafanana naEsau kunze vakanaka. Esau aiva munhu wezvekunamata kunze. Zvino kana zvasvika pachinamato, aiita semunamati anodarika Jakobho. Airatidzika kuva munhu ari nani pane zvaiva Jakobho, asi mukati make izvo zvaaive. Kunze aiva munamati, asi kufunga kwake kwakanga kusina kusefwa. Haana kufunga zvakanaka nezvekodzero yeudangwe. Iye haana kufunga kuti Mwari, kodzero yeudangwe inonyatsoreva chaizvo sezvakataurwa naMwari kuti iri. Heunoi uyu akati, ndave nenzara. Zvinoita mutsauko wei nezveudangwe? Unogona kuuwana kana uchida? Ini zvangu. Maona, ndinoenda kukereke. Rakangonaka sezvawakaitawo iwe. Sangano rangu rakango, handiti ndiro rimwe remakuru sapanyika. Amai vangu vakanga vachipinda imomo, baba vangu vakanga vachipinda imomo. Zvose izvo nezvimwe, mufudzi wangu akadzidza, ane zvakati nezvokuti. Izvozvo zvinotowedzera kumubvisa pana Mwari. Haisi sefa yemunhu anofunga. Dai zvaikwanisika. Ko, Petru aizova sei izo zvaive apo akanga asingagoni kana kusaina zita rake asi akanga akatakura sefa yemunhu anofunga chechedzai ini zvangu isa wakafunga kuti kodzero yeudangwe iyi yakanga isingarevi zvakataurwa namwari kuti inoreva ndiwo waive mutsauko pakati peupenyu nerufu uyewo saevha uye sajudhasi vakatengesa udangwe kuti vagutse havi yezivo yebudiriro yeungwaru ndizvozvo chaizvo izvo evha akatengesera kodzero dzake dzeudangwe akautengesera kuti aravire sainzi zvishoma pakuravira zivo yenyika zvishoma hereke iri nani zvishoma boka ravanhu riri nani zvishoma madaniro avangazviita nhasi maona zvino judhasi akatengesa udangwe hwake nemasirivheri makumi matatu uye nokuitawo mamwe madhora mashoma epadivi ungano yangu inogona kundibhadhara zviri nani kuno uku zvino ndichazoparidzira ndiri kuno uku maona saka kana ndikazova muparidzi zvakanaka vakati hama branham tinotenda kuti maridzo ndeyechokwadi asi hatikwanise kuigamuchira kana tikadaro ko tingaparidzire kupiko ha nyika hama ndiyo parishi yacho zviro kwazvo saka hapana kana hama inozonditsigira ini hapana mumwe wehama wandiri kutsvaka kuti anditsigire ndiri kutsvaka jesu kristu kuti anditsigire nokuti akamira nayo iye ndiye wacho akaitaura zvino kana udangwe hwechokwadi ropa rakasefwa neshoko zvino chivi chose nenyika nekereke nemasangano nezvemapoka zvinosiyiwa kunze dzidzo budiriro yeungwaru kereke sangano urongwa chivi chemhando dzose zvinosara kunze kana munhu anofunga achinge atora sefa yemunhu anofunga pachiyero chamwari hapana chinosara imomo kana munhu achinge apfuudza upenyu hwake nemusefa yamwari cherechedzai pano upenyu hwako hwakanga hwakakanganiswa nechivi nokuti wakanga wabarwa muchivi ukaumbwa mukusarurama ndokuuya munyika uchitaura nhema ndave kutaura chimwe chinhu sokutaura kwaiwanzoita hama makala teererai kwandiri paunouya munyika ino wakaberekerwa muchivi wakauya usitomborina kana mukana wekurwisa iwe wakaberekerwa muchivi ndokuumbwa mukusarurama ndokuuya munyika uchireva nhema mukati memweya wako havi yechivi waida chivi nokuti wakaberekerwa muchivi wakanga usina mukana zvachose asi zasi mukati mako pane imwe nzvimbo yepano pawakauya pakanga paine chimwe chinhu imomo chakatanga kukweva kana wakamboziva chakanga chiri chimwe chinhu chakakuudza kuti kuna mwari pane imwe nzvimbo zvino wakaverenga shoko rake zvadaro wakaenda kukereke wakatora pfungwa dzavo pawakaudzwa zviri nani zvino hauna kuzoshandisa sefa yemunhu anofunga asi kana uchinge washandisa sefa yamwari inova sefa yemunhu anofunga nokuti mamwe ose masefa achapfuura asi yangu haizombopfuuri zvino kana uchinge watora sefa yamwari wokweva upenyu hwako zvishuwo zvako kana ukakweva zvishuwo zvako nemusefa yamwari sefa yemunhu anofunga hapana chinosara kunze kwemweya mutsvene zvino kana uchida chiratidzo chemweya mutsvene hechino ichi kana munhu wako wemukati achifambirana neshoko ramwari pane zvose zvinoratidza kuti wapfuudza upenyu hwako nemusefa yemunhu anofunga sefa yamwari cherechedzai isefa yamwari here akati takashambwa nemvura yeshoko zvino mwari pavakapa adhamu naevha sefa mubindu reedheni vakati musakweva chero chipi hacho cheizvi imomo asi satani akabvoora uri mairi ndokuti zvidukuduku hapana chazvinoita donhwe rimwe chete bedzi nemo ndizvo zvoga zvazvakatora kuisa rufu murudzi rwevanhu ndizvo zvoga zvazvinotora kakungoravira kamwe chete kenikotini zvadaro vatoparara hapana chasara kunze kwemweya mutsvene zvino zvadaro zvinoratidza kuti mauri maive nembeu iya yakatemerwa zasi mauri inokuita kuti uve nenzara yamwari avo vose vandakapiwa nababa vavakandipa kuti ndidzikinure vakafa pamwe chete neni pakarivhari vakamuka pamwe chete neni parumuko vose vavakandipa vachauya kwandiri vachaiswa mumutumbi pane tsoka ruoko mino muromo chero zvangave vachaiswa imomo uye vachauya kwandiri mumwaka yavo ini zvangu ndipo pane kusefwa chaiko kwechivi chose chemunyika uye rudo rwenyika rwakafa zvino munhu wemukati uyu ari kukweva chinhu chimwe chete bedzi hechino ichi usarega rangarirai musazvikanganwa imi mose kunzeuko muri panhare, gadzika izvi mupfungwa yako. Kana munhu anofunga, akatanga kufunga, uyo waachazomira pamberi pake, uye kuti shoko raMwari chii? Paano tanga kufunga, zvino paano kwela neipapo, hapana chinokwanisa kusvikapo kunze kwaMweya Mutsvene. Chii? Chizenga! Mbeu yeshoko kubva pakutanga, kuti waive muna Mwari pakutanga, wakamira pano uchikwela upenyu hwembeu. Mbeu yacho iri mumoyo mako, nokufano temera. Haleluya! Mbeu yacho iri imo nechekare, nokufano zila kwa Mwari, yakatemerwa. Zvino paino kweva, hapana chimwe chainogona kukweva nemachiri, kunze kweshoko. Uye zvadaro, kuravira kwemunhu anofunga, munhu akarurama, munhu mutsvene, anoona Bhaibheri kuti Jesu Kristo ndiye mumwe chete zuro nokusingaperi. Chii chinouya imomo munzvimbo iri zasi uko? Shoko riya riri mumoyo. Ndakavanza shoko renyu mumoyo mangu kuti ndisakutadzirei. Chii kana richikweva nemushoko? Panongori nechinhu chimwe chete chinogona kupfuura nemushoko. Ndiwe Mweya Mutsvene. Ndicho chinhu choga chinokwanisa kupfuura nemushoko. Ndiwe Mweya Mutsvene. Uye sefa yemunhu anofunga inopa kuravira kwemunhu mutsvene. Zvadaro, anenge aravira zvinhu zvekudenga. Ane shoko raMwari mumwoyo make, anoriona richiratidzwa pamberi pake. Uye munhu wake wese wemukati akaputirwa mariri, uye nyika nezvinhu zvose zvakamupoteredza zvakafa. Sefa yemunhu anofunga wechinamato, uye ndiri kufunga zvekusefa chinamato zvino. Kana sefa yemunhu anofunga ichipa kuravira kwemunhu mutsvene, munoona, inogutsa kuravira kwake. Anoona kuti Jesu Kristo ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Ezvo kaizvo, tomuona ari chaipo pamberi pedu, achiita zvinhu zvimwe chete zvaakaita zvinogutsa kuravira kwemunhu mutsvene. Kufunga kwake, anoziva zvino kuti apfuura kubva murufu achipinda muupenyu. Uye anoda, uye chido charwo chenyika kuzosimbiswa. Uye anoda shoko kuti riratidzwe nokusimbiswa. Muzera roga roga anorimirira, nokuti munhu mutsvene. Uye ane chishuwo chokuona Mwari. Vamwe vanongoda kujoina kereke. Murume uyu anoda kuona Mwari. Haamuone ari mutumbu rezvitendwa. Haamuone ari maogani emapaipu makuru akanaka, kana mazichechi makuru nemichinjikwa iri mudenga denga, kana vadzidzi vakangwara vane makora akatenderedzwa. Haamuone mudzidzo yemagwaro nemudzidzi wemagwaro. Anomuona mukusimbiswa kweshoko rake. Ndinomuona mumoto wekurindirwa kwaro. Meso angu akaona kubwinya kwekuuya kwashe, ari kutsika-tsika chishiniro umo mazambiringa ehasha akachengeterwa. Atufunura meni inouraya nemunondo wake unotyisa unomhanya kwazvo. Chokwadi chake chinoramba chichiforera mberi, chichadaro kusvika kumagumo. Hongu changamire. Munoona zvandiri kureva? Sefa munhu, kana sefa yemunhu anofunga, munhu anoda kumira muhupo hwaMwari. Chii chaiva sefa yaMwari? Shoko ravo, zuva rauchadya ndiro zuva rauchafa. Handina basa nezviri kuitika kunze uko. Iwe usadarika shoko iroro, kushambwa nemvura dzeshoko. Sefa yemunhu anofunga. Kwete sangano, kwete chitendwa, kwete kereke, kwete zichechi guru, asi sefa yemunhu anofunga. Nokuti uchatongwa neshoko. Munhu anofunga anozvifunga izvozvo. Munhu benzi kana kuravira kwenyika, anongotora chero chinhu chinomiririra. O unotorerei chinotsiva, ipo paine chechokwadi chacho. Fungai, chingofungai kweminete. Mudzimai anotaura nendimi, aine vhudzi rakagerwa nependi pamuromo. Zvadaro, kereke yoramba yakabatirira pazviri, kuti ndicho chiratidzo chemweya mutsvene. Kana muparidzi anobva kuseminari, kana chimwe chikoro chebhaibheri, uchishandisa rubhabhatidzo rweumwari hutatu, kana kurerutsa pashoko kune chimwe chitendwa kana sangano. Ingava here sefa yemunhu anofunga? Kwete nenzira yandinozviona nayo, hama. Ibenzi remunhu rinokweva nemo imomo. Ndizvozvo chaizvo Ungazvifungidzirewo here izvozvo panzvimbo yokushandisa shoko ramwari sesefa kuitira munhu wake wemukati achirega chitendwa chakare nesangano zvichitutirana pamusoro pake saizvozvo panzvimbo yokutora shoko ramwari sesefa zvino anenge asvibiswa pamwe nekuvarega vachimupakira dzidziso dzevanhu vachiita zvinhu zvinopotsa zvanyengera vasanangurwa uye vachishaya hanya neshoko apo aikwanisa kukweva kumunhu wake wemukati ndokunge paine chimwe chinhu imomo chokukweva nacho. Asi kana mbeu iya yakatemerwa, musapotsa izvi. Kana mbeu iya yakatemerwa isimo, haikwanise kukweva neimomo, nokuti inozvikwevera kuda kwayo. Kana munhu anoputa, achida kuravira kwemunhu anoputa. Zvino paanenge abata mudzanga, ndoti, svisvina munwe wako, zvino omira ipapo, achisvisvina munwe wake. Handiti anoti upenzi sei kuravira kwake ndekwenikotini paka haasi munhu anofunga maona asi unoti saka handidaro hapana chandinoravira ndinoda kuravira fodya hapana chandiri kunzwa mukanwa mupe pegi rekubata hanzu zvinomuita kuti ari svisvine maona chokwadi murege achiri svisvina anoti hapana chandiri kuravira kouri kuri svisvinirei zvino une chishuwo chekuravira nikotini zvino kana uri kusvisvina pachitendwa chekereke uye nazvino imi madzimai monge muine vhudzi rakagerwa zviso zvakapendwa uye makapfeka hanzu dzinokwezva ruchiva nemi imi varume munovatarisa nezvimwe zvinhu zvose izvi zvino moenderera muchiita izvo zvamuri kuita chii chiri imomo nyika ichirimo imomo uye une kuravira uri kuisvisvina kuitira kuravira ndinoenda kukereke yakati havatombotauri nezvazvo hapana chavanotaura pamusoro peizvi hapana pamusoro peizvo hapana chezvinhu izvozvo chinombotaurwa nezvacho muparidzi wedu anofunga zvakatambanuka kudarika zvakadaro hatitaure zvinhu zvakadaro chii une kuravira kwenyika ndiko kwauri kusvisvina ndizvo asi mudzimai anofunga haatore chinhu chemhando yakadaro anoziva kuti anofanira kunge ari mutsvene uye chinhu choga chaunogona kukweva nemushoko ramwari mweya simba rinomutsa kuita kuti shoko pacharo riri mauri rirarame kuratidza Jesu Kristu muzera rauri kurarama. Hareruya! Hama, kana ichi chisiri chokwadi handizivi kuti chokwadi chii ndarasikirwa nepfungwa dzangu kana ichi chisiri chokwadi ishoko pachezvaro mumwoyo mako rakatemerwa imomo riri kukweva zvino rinosvipira nyika iya kunze hariide asi kana zvichinge zvasvika kuno mushoko zvinotanga kukweva uye pazvinokweva nemushoko hapana chimwe kunze kwemweya mutsvene kuti umutse shoko zvino munhu anofunga munamati sefa yake ishoko uye rinogutsa kuravira kuya kutsvene kuri mumwoyo make sefa yemunhu anofunga kuravira kwemunhu mutsvene ini zvangu zvatiri mazviri panzvimbo yokushandisa sefa yamwari kumunhu wake wemukati ari kurega satani achimunyengera nerimwe sangano kana chitendwa chaizvo semakambani efodya ari kukunyengerai imi vanhu vanoputa midzanga munongowedzera bedzi dzimwe nhengo uye ndizvo zvoga regai ndivhare mumaminitsi mashoma ndichitaura izvi raudhokiya bofu tingapofomara zvakadini raudhokiya bofu ichitungamira mapofu ezera rino pasi pekunyebera kwenhema pasi pezvitendwa zvenhema pasi pedzidziso dzenhema pasi pesangano renhema pasi pemabhuku ezvitendwa enhema raudhokiya bofu uchitungamira mapofu uri kuenda mose makananga mugoronga zvandura sefa yako manheru ano muparidzi usakwevere nikotini iya yesangano muurongwa hwako yedzidziso nezvitendwa apo zvakanzi najesu ani naani achawedzera shoko rimwe kwariri kana kubvisa shoko rimwe chete kubva kwariri kana uchiudza ungano yako kuti zvakanaka kuti madzimai vaite zvakadaro nevarume avo kuti vaite zvakadaro nezvimwe zvinhu zvose izvi neizvo chero bedzi vachigara vakatendeka kune izvi nokuita zvokuti nokuchengeta zvitendwa izvi nezvinhu haunyare here vafarisei mapofu jesu akadaro zvino sajesu paakadanidzira vafarisei mapofu mweya mutsvene mumwoyo mangu manheru ano unodanidzira raudhokiya bofu kangani apo mwari angadai akakupa rumutsiriro asi zvino nguva yako yakwana nguva yapfuura zvino
wakaseka nokuita dambe nevanhu vakatumwa namwari kwauri. Asi zvino nguva yako yakwana. Oh, United States, United States. Handiti mwari angadai akakuvhumba mira setse tseketsa zvainoita nhiyo dzayo. Asi wakaramba. Zvino inzwi rino riri kuenda kumahombekombe kusvika kune mamwe mahombekombe, kubva kuchamhembe kusvika kumaodzanyemba, nekumabvazuva kusvika kumadokero. Mwari vangadai vakakuvhumba mira, asi wakaramba. Zvino nguva yako yakwana. Ndudzi dziri kupamuka, nyika iri kupamuka, chimedu chayo chiri mazana gumi nemashanu emamaira, matatu kana mazana mana emamaira kupamama, chichanyura zana kana kuti mamaira makumi mana zvichidzika mumukaha mukuru kunze uko rimwe ramazuva ano, uye masaisai achakwakuka zvekusvika kudunhu reKentucky. Zvino pazvichadaro zvichazunguza nyika zvakaomarara kwazvo zvokuti zvose zvinenge zviri pamusoro zvichazunzirwa pasi. Oh, ndivanzei mudombo rezvizvarwa. Mwari nditenderei, nditenderei, bvemerai pandiri Ishe, mweya waMwari mupenyu, bvemerai pandiri, regai nditore sefa yaMwari, ndigorarama pasi payo Ishe, regai ndifeme mweya wakachena wemweya mutsvene mumapapu angu, mumunhu wangu wemukati, zuva nezuva, kuti ndisakutadzirei, oh Ishe, bvemerai pandiri, mweya mutsvene, femerai pandiri, ini regai ndidyare shoko raMwari mumwoyo mangu, ndotsunga ipapo kuti handichatendeukiri kurudyi kana kuruboshwe ndichibva pariri, asi ndichararama zvakatendeka kwariri mazuva ose eupenyu hwangu. Oh, Mwari Baba, zvinotumirai kwandiri mweya mutsvene weupenyu kuti amutse mashoko iwayo kwandiri, kuitira kuti ndigoratidza Jesu Kristu pamberi peavo vari pamberi pangu vakatarisira kuti zviitike. Ndiwo munamato wangu. Oh, ini zvangu, cherechedzai maitiro avanoita nhasi mumakereke iwayo, vachisvisvinisa vanhu nemumasefa iwayo emasangano, vachipinda muecumenical council. Sei, sei, nokuti zvinovapa chishuwo chemwoyo wavo sangano. Vane kuravira kunoda sangano. Vachazviita. Nguva yose Mwari paanovatumira rumutsiriro, zvino ivo chii chavanoita? Vanorwita sangano. Ndizvozvo here? Taka vane mhando yavo yesefa, nokuti vane kuravira kukuru, uye zvino Mwari vari kuzovapa chishuwo chavo chekuravira kwavo. Vari kuzovapa, vari kuvakwevera mukati chaimo meecumenical council. Zvino vanowana kuravira kwavo kwesangano. Vanazvo zviri kuuya.
Oh, Church of Laodicea,
kereke Laodikia, usanyengerwe muzera rino neunyengeri hwavo. Oh, Pentecost, iwe wapinda muRaodikia, iwe uri chikamu cheRaodikia. Kereke yafa kuburikidza neMethodist, Baptist nePresbyterian. Chingori chimira chetsika, asi imi maPentecost muchiri kumboti pano neapo. Amen. Iwe unoridza mumhanzi wakawanda kwazvo paplatform. Zvinova nemadzimai akagerwa vhudzi achitamba kwese kwese panzvimbo iyoyo. Uye uchiramba uchitenda mukupodza kwaMwari. Kanganiko apo Mwari vainge vakakutora, asi vakatora imwe sefa, sefa yesangano. Kangani apo Mwari vangadai vakakutora? Zvainyengera zvakadini? Mateo 24:24, Jesu akataura kuti zvaizonyengera vasanangurwa dai zvaigoneka. Uri pedyo zvakadini sezvakaita Eva, uchingosiya kanhu kamwe chete kana zviviri zviduku zvausingagamuchire, nokuti wave sangano uye haukwanise kurigamuchira. Ndizvo zvoga zvazvinotora. Zvitongotora hako chinhu chacho chose, nokuti kutadza mune chidukusa, mune mhosva, mune zvose. Oh, Pentecost, Pentecost, fudza mufungo wako nemusefa yaMwari, kwete nemuzviroto zvesangano rako. Zvino unozobuda uine kuravira kwemunhu mutsvene, rubhabhatidzo rwechokwadi rwemweya mutsvene. Mungazvifungawo here kuti murume anorega mudzimai wake achidimbura vhudzi rake nokupfeka zvikabudura kana kupfeka midhebhe, uye oti ari kupfuura nemusefa yemunhu anofunga? Mungafungidzira here murume achiita chinhu chakadaro? Mungafungidzira here muparidzi akamira mupurupiti nokuti anobhadharwa zvakanaka neungano inomubhabhadzira kumusana nokumudana kuti chiremba, hama, reverend, uye ichimuendesa kune mhando dzakasiyana-siyana dzemapati kwavanotuhwina varume nemadzimai vakasangana pamwe chete nezvimwe zvinhu zvose pamahombekombe egungwa? Mungazvifungidzira here kuti munhu anotaura kudaro ari kupfuura nemusefa yemunhu anofunga?
Uye vamwe vemadzimai avo vari paplatform vane marokwe avo ari pamusoro pemavhi avo uye akachekwa zvinobata achiratidza chimiro chose kufamba kwese kwavanoita uye hanzu dzavo dzemukati dzichionekera nemumarokwe avo zvakangoipa sokupfeka zvikabudura mabhikini kana zvimwewo zvinhu. Imi vaparidzi vePentecost mapofu vemuraudhokia, Mwari vachatungirira nemi kusvika rini? Handizivi. Ivai, Mwari vave netsitsi kune meso enyu akapofomara. Vane mafuta emaziso manheru ano ekuzarura meso enyu kuitira kuti mugoona. Sokutaura kwandaita mangwanani ano, tiri muzera rekuona repamusoro. Hapachisina imwe nhengo zvepamusoro pavo yaunokwanisa kufambisa iri kunze kuti uzive. Iwe kubva pamino yako unokwanisa kunhuhwidza, kubva pamiromo yako unogona kutaura, kubva pamaoko ako unogona kunzwa nekubata nokusveverera uye tsoka dzako nezvimwe zvakadaro. Asi haukwanise kuenda mberi kudarika meso ako. Maraki 4 auya kuona. Zvino kuchava nechiedza nenguva dzemadekwana. Oh, famba muchiedza. Tichafamba muchiedza. Chiedza chakanaka. Tinouya apo madonwe etsitsi akajeka. Penya pose pandiri masikati neusiku. Jesu shoko chiedza chenyika. Hongu changamira. Fura nemachiri. Oh, hama, unozobuda uine kuravira kwemunhu mutsvene, uine mweya mutsvene. Oh, mudzimai, chingosiya mafungiro ako emapfekero echimanje-manje. Siya mafungiro ako echimanje-manje usati waenda mumugwagwa pamberi pemurume. Imi madzimai echidiki, imi madzimai makuru, usati waenda mumugwagwa uine nguo dzako dzinonyatsobata dzichibuda kunze kumashure nokumberi. Handisi kutsoropodza, ndiri hama yenyu. Ndakamira pakati pevapenyu nevakafa. Uye ndichiziva zvandiri kutaura. Usati wabuda kunze, uye ziva kuti muviri wako hurongwa hwakayereswa, kana kuti chimiro chakayereswa chawakapiwa naMwari. Usati wapinda mumugwagwa wakapfeka zvakadaro, fudza pfungwa yako nemusefa yemudzimai anofunga. Uye ngairangarire kuti uyo anokutarisa wokuchiva watoita upombwe naye nechekare. Zvirangarire izvozvo, hanzvadzi. Uye hama, usati vatendeutsa musoro wako kuti umutarise pakumutarisa kuya kechipiri. Fudza pfungwa yako nemusefa yemunhu anofunga. Munobuda wave nekuravira kwemunhu mutsvene. Munoona kwekuita zvakanaka. Cherechedzai, kana ukapfudza pfungwa yako nemusefa yemudzimai anofunga, munobudamo wava nerokwe remudzimai mutsvene. Ndizvozvo chaizvo. Unobudamo hama uine matarisiro emunhu mutsvene. Zvino chinongori chinhu chimwe chete. Chinhu chose chaunoita, tipfuudze nemusefa yeshoko raMwari, uona kana chakanaka kana kuti chakaipa. Unobudamo uine rokwe remudzimai mutsvene, uine vhudzi refu, wakapfeka zvakadzikama, mweya wakanyarara wakaninipa, kwete unongoita gakava nekurwa nekungoenderera. Mweya wakanyarara munyoro, unovapfuma huru kubva kuna Mwari. Bhaibheri rakataura kudaro. Iye zvino ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu kunze uko munyika. Tiri kuzovhara mumaminetsi mashoma. Iye zvino isu tose manheru ano, ngatitarisei zvishuwo zvedu. Zvino unozogona kuona mhando yesefa yawanga uchikweva nemairi. Ngatitarisei mumwe nemumwe wedu pano nekunze munyika yose. Tarisa zvishuwo zvako zvaunonyatsoda muupenyu. Tarisa zvauri kurwira. Tarisa zvavavinga pano. Tarisa zvaunoendera kuchechi. Chii chinokuita zvakanaka kuenda kuchechi, asi usangoenda kuchechi bedzi? Izvozvo hazvikuponese. Maona, tingotarisa kwemaminitsi mashoma ichi, ko chinangwa changu imhando iyi yesefa yandiri kukweva nemairi? Zvakadaro. Zvino kana usingafambirane neshoko raMwari uye munhu wako wemukati asiri kuzviita zvadaro, pane chakatsveya. Nokuti zvinoratidza kuravira kwako kuti upenyu imhando iye upenyu huri mauri. Kana huri utsvene hunozvidzora, hunoremekedzwa, hunobuda hwakadaro. Kana usina kudaro, une kumwe kuravira kuri mauri kwauri kukweva makuri. Izvozvo chaizvo. Zvino kana kuravira kuri shoko raMwari nokuda kwaMwari, zvadaro unoziva zviri mauri chiri kukweva kuravira ikoko. Zvinoratidza kuti uri chikamu cheshoko. Shoko iroro riri mauri richikweva kubva mushoko. Ko riri kukwevei? Riri kukweva nemushoko, nokuti iwe uri chikamu chemutumi waKristu wezera rino. Zvino kana shoko iroro riri mauri, rinongogona bedzi kukweva nemushoko. Mweya unomutsa shoko iroro riri mauri. Shoko ringori roga harirarami. Ndicho chikonzero. Vese vandakapiwa naBaba vachauya kwandiri, uye kana ndasimudzwa ndichakwevera vanhu vose kwandiri. Maona, munoona. Baba, chikamu chemutumbi wa Kristu chiri munyika, chakatemerwa chikaiswa mumoyo. Chero munhu anenge ari muKristu wamazviro kwazvo, akazvarwa patsva nhasi, anoziva kubvira achiri mwana muduku, kana kasikana kaduku, chero kuti maiva nechimwe chinhu mauri chaiva nenzara yaMwari. Zvino wakaedza kujoina machechi nezvimwe zvose hazvina kushanda. Chaive chii? Raive shoko iroro. Wakanga uri kuvhima Sefa. Zvino rimwe zuva yakavaima pamberi pako. Ndokuona Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvakagutsa kuravira uku. Maona. Nokuti upenyu hwakanga huri mauri uchikweva. Munoona? Upenyu huri mauri huri kukweva. Huri kutaura zvishuo zvaunazvo muno. Uri kukweva. Haukwanisi kukweva neumo. Neumo. Nemumwewo. Unofanira kuwana Sefa chaiyo yakafanira, nokuti uri munhu anofunga. Kana uri munhu anofunga, wakatemerwa, kana kuti wakasefwa kare, nyika isati yavambwa. Zvino kana mushumiri wesangano akanzwa izvi, ndine tariro yekuti achatora Sefa yemunhu anofunga. Kana ari mushumiri wesangano, zvadaro anozokandira pasi, chipakiti chesangano chiri kuzoparara zvemazviro kwazvo, nokuti ishoko remunhu. Zvino ogamuchira shoko raMwari rakasefwa, risingagoni kukundika kana kupfuura, uye rinogutsa kuravira kwemunhu mutsvene. Uye saJakobho achapira nyika yose nehavi yose yesangano rose kana mukurumbira uyo uri munyika, umo maunokwanisa kuva bhishopi, kardinari, kunyange ukagona kuva mukuru wedunhu rose kana mufudzi weimwe kereke huru. Uchapira zvose zvinenge zviripo, kwete saEsau kuva chikamu chenyika, asi saJakobho unopa zvose zvauinazvo kuti ugowana udangwe. Sefa yemunhu anofunga, nokuti inokupa kuravira kwemunhu mutsvene. Uye ichagutsa, uye ichagutswa, uye ichachenesa nekuravira kusingaperi kwekunaka kutsvene kwaMwari. Rangarirai, Satani akabora buri rokutanga mupfungwa dzaEvha, kana kuti mafungiro ake kuti kuravira kweuchenjeri hwake nezivo zvipinde nemo. Iye zvino pfungai pamusoro peizvi, ndave kuvhara. Satani akabora buri rokutanga neimomo, nokuti choga chaaikwanisa kukweva raive shoko. Wakanga uri mweya nemushoko raMwari, nokuti akati chero bedzi uchifema nemusefa iyi hauzofi, asi ukangofema kubva apa uchafa. Maona? Zvino Satani akati, asika, hapana chaunoziya pano, asi ukangoravira zvishoma pane izvi zviri pano, zvino uchaziva, uchange wakafanana naMwari. Munoona? Anoziva chakanaka nechakaipa. Iwe hauzivi. Zvino dai wangoravira zvishoma zveizvi, zvino akamurega achibora buri mairi, buri duku rimwe chete. Zvino munoona kuti sei ndichiti, munoti sei musingadzidzise madzimai nevamwe vakadaro kuti vanogamuchira sei zvipo nezvinhu zvakadaro? Ndikati, kounovadzidzisa sei algebra apo vasingatombodzidza ma a e i o u avo? Kaburi kaduku kamwe chete, izvo zvoga zvazvakatora. Akatora uchenjeri hwenyika. Zvino pazvakadaro zvakaisa rufu pamhuri yose nokungoda kuravira uchenjeri. Zvino tarisa Sefa, uye zviro kwazvo yakaratidza kuravira kwake. Kuravira kwake kwaiva kwenyika, ndizvo zvaakawana. Ndizvo zvazviri nhasi, vanoda nyika nezvinhu zvenyika, vaine chimiro cheumwari asi vachiramba simba racho. Unoona? Satani anovarega vachitaura nendimi, anovarega vachidanidzira, anovarega vachiva neshumiro dzekupodza kwaMwari, anovarega vachiita mhando dzose dzezvinhu. Akati vazhinji vachauya kwandiri nezuva iroro, Ishe, handina kudzinga madhimoni, handina here kuita zvinhu zvakawanda kuita zvakati? Achati, handitombokuzivi iwe muiti wezvisakarurama. Shoko parakanyatsoiswa pamberi pako, zvino wakaramba uchisvisvina Sefa iya yakare yenyika. Unoona? Zvinoratidza kuravira kwakanga kuri mumoyo. Njiva hadzigone kudya nyama yakaora, hadzigone kuidya, hadzina kana nduru. Gunguo rinogona kudya mbeu senjiva, uye rigogona kudya nyama yakaora segunguo. Munoona? Nokuti iro munyengeri. Asi njiva haina kugadzirwa sedzimwe shiri. Zvino ndosaka Mwari vakazviratidza pachavo senjiva ichidzika kubva kudenga. Maona? Haigone kufarira kunhuwa kwenyama yakaora. Haisi gora. Nechikonzero chokuti haina nduru, haigone kuzvizeya mudumbu. Zvinoiuraya kana ikazvidya. Uye njiva hapana painombozvigeza. Muviri wenjiva unobuditsa mafuta kubva mukati anoiita kuti igare yakachena. Upenyu huri munjiva hunogadzira mairi mafuta anochengeta minhenga yayo kuti igare yakachena. Saka ndizvo zviriwo muKristu. Mune upenyu huri mavari hunovachengeta vakachena, vakasefwa. Oh, cherechedzai. Zvinotarirai kwaari kusefa. Uye zviro kwazvo unokwanisa kuona kuravira kwacho sezvavari kuita nhasi. Onai kereke iye chimanje manje. Onai sefa yavo. Unogona kuona zvavanoda. Onai zvavanazvo. Rudo. Chii chavanoda? Muzvari Raudhokia. Uyo ari kuenda pakutonga kwaMwari. Tizozo chaizo. Rudo. Rudo rwekereke nhasi nderekuda Raudhokia. Sangano guru, urongwa hukuru, chinhu chikuru chine mukurumbira. Vanhu vakapfeka zvakanaka, vane tsika, vakazara neuchenjeri, vakazara nemadhimoni, vari pasi pekunyengerwa neChurch of Christ. Pane shoko rimwe chete rinofanira kunge ririmo imomo. Antichrist, nokuti zvose zvakadzidziswa naKristu, vanopesana nezvose hazvo. Ndizvo, vanongori nezvinokwana kuti vangozvidana kudaro. Zvino kana muri vanhu vanofunga manheru ano, pano nekunze munyika uko kuri kuenda mharidzo, chishuwo chako chichange chiri kuravira kweBhaibheri, kwete kuravira kwesangano. Nokuti uchatongwa neBhaibheri irori, shoko randiri kukukumbira kuti usefe munhu wako wemukati nemariri. Zvino kuramba shoko rimwe chete raro, zvino orega kuti munhu wako wemukati asapfuure nemushoko rimwe chete iroro. Ucharambwa. Nokuti munhu haangararame kufema nechingwa choga, asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari. Richaunzwa mauri rakatemerwa. Zvino kana Ishe vakafemera pauri, mweya wavo uchamutsa shoko iroro rova remazviro kwazvo, uye uchaona kuti Jesu Kristo ndiye mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. Oh, ini zvangu. Siya boka resangano remunyika rezvekunamata. Rega rakarara sepakiti refodya riya musango. Siya riwore riparare. Isefa isiriyo. Zvino tora shoko. Rinova Kristu, rinopa nokusvika nokuchengetedza kuravira kweupenyu husingaperi kune wose anoritora. Upenyu husingaperi, shoko, kana vakatemerwa unoriona. Hapana nzira yekurivanza kubva kwauri. Unotarisa ipapo zvinoti, ingawani rakanyatsojeka pamberi pechiso changu. Ndikaritarisa, herinoi iro. Ndakanyatsoritarisa, ndiri kuriona, herinoi iri shoko. Shoko rose. Ringori shoko neshoko richirarama. Zvadaro, pane kuravira kweupenyu husingaperi kwaunoda. Zvino paunofema nemariri, chii chinogona kupfuura nemariri? Sefa yaMwari. Hapana chimwe kunze kwemweya. Hapana nyika zvachose. Hapana kusatenda zvachose. Isefa yaMwari. Zvino paunofema nemairi, hapana chinogona kupfuura nemairi kunze kwemweya mutsvene. Zvino wava nechiratidzo chemweya mutsvene. Munoona? Kuravira kwemurume kana mudzimai mutsvene. Vanoda kurarama. Vane upenyu husingaperi. Uye nokuda kwekuti shoko rino rakaitwa benyu kwavari, vanorarama. Sefa yemunhu anofunga nekuravira kwemunhu mutsvene. Usatora nyika semakambani aya efodya pasi pokunyengera, asi tora sefa chaiyo yemunhu anofunga. Sefa mweya waunofema, chikafu chaunodya, nezvose zvauri, zvifeme nemushoko raMwari. Zvino unowana kuravira kwemunhu mutsvene, nokuti inogadzira izvozvo, nokuti ndiye mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. Uye ndinoziva zvisinei kuti tiri kana kuti hatisi. Ndinotenda kuti tiri, asi kana tisiri, pane mumwe munhu munyika nhasi ari chikamu chemutumbi waKristu. Uye unorarama bedzi neshoko raMwari. Shoko rose rinobva mumuromo maMwari, muzera rino ratiri kurarama mariri zvino. Uye handisi kuona apo sangano mashoko ayo akanyatsojeka muBhaibheri kuti zvaizoitika uye nezvinhu zvaizovapo. Uye zvino pano tiri kurarama chaimo mazviri zvino. Handione pazvingava chimwe chinhu kunze kweizvozvi. Gereke, ndinocherechedza kuti ndinofanira kumira nemi mukutongwa rimwe zuva. Zvisambofa zvakaitika kuti ndikutaurirei chinhu chisiri icho. Kuitira mukurumbira, handidi izvozvo. Dai ndaiva nekuda kwangu, ndaiita chido changu semunhu. Ndaitora pfuti yangu ndoenda musango, ndozvivakira kadumba, ndoteya upenyu hwangu hwose. Ndave kuchembera, kuneta, kurukutika, nokurwara. asi handikwanise kurega. Pane chimwe chinhu chiri mandiri chiri kukuya. Namo kwandiri kana ndikasataura chokwadi uye chokwadi chizere. Namo kwandiri kana ndikasamira pano kusvikira mweya wangu wokupedzisira wabuda mandiri. Ndinofanira kumira. Zvisinei nezvinotaurwa neumwe munhu. Ndine mungava pamberi pamwari. Uye ndinotenda zvechokwadi kuti zvinhu zvatiri kuparidza ichokwadi. Kwete nokuda kwekuti ndini ndiri kuzviparidza. Kwete hama yangu. Kwete changamire. Mwari vanoziva moyo wangu. Ndingadawo zvakadini kugara muungano. Ndoteerera kumuzodziwa achiparidza. Zvingava nyore zvakadini kwandiri. Zvirokwazvo. Nokuti ndinenge ndine upenyu husingaperi semurume anenge ari mupurupiti. Ndiri chikamu chavo zvimwe chete sezvaariwo. Ndinoenda kudenga rimwe chete. Ndichiwana mikana yakafanana. Zvingava nyore sei kwandiri kugara kunze uko uye ndorega kuwana kumara nzuru wakwese uku nokurohwa nokuenderera mberi. Zvingava nyore zvakadini pane kunge uri kunze usiku hwese usina kurara awa imwe nechidimbu kana maawa maviri uchiita mutsimba usiku hwese nezvinhu zvinenge zvasimuka. Zvingava nyore zvakadini kwandiri kudaro kutora pfuti yangu mangwanani anotevera. Tirauro changu zvinondoenda kunoraura kana kunovhima. Zvingava nyore zvakadini. Ama, mutoro wakauya kwandiri. Nai mari wakandibatira. Kuti ndisambo ufandaka siya basa rangu. Asindi mine ndakatendeka muchokwadi. Diko kuunzira isefa ye munhu anofunga. Inokupai kuravira kwe munhu muchene. Sefa ye munhu anofunga. Ndizo mvura dze mvura dze patanuro. Ndeze kucheneswa kubva kuchivi. Rinova shoko ramwari. Zvino munhu anofunga. Munhu anoziva kuti anofanira kuzomira pamberi pamwari. Anoziva kuti anofanira kuzopindurira shoko rose remubhaibheri. Richagutsa kuravira kuri mumwoyo mako. Dai mwari vatibatsira kuri gamuchira vatiri kukotamisa misoro yedu. Mwari vanodikanwa. Imwezve awa kana maviri apfuura. Wachi yatenderera zvino. Maridzo zvino yave kupinda munhorondo. Uye yarekodwa mubhuku. Tose tichatofanirwa kupindurira izvi. Kufamba kwese kwatakaita, choko rose ratakataura, nguva yose yakadarika nemundangariro yedu, rekodhi ichiri kurira. Uye icharamba ichirira kusvikira upenyu hwapera. Zvinotozo pindura nezuva rekutongwa. Oh, Mwari, musiki mukuru wamatenga nenyika, uyo watinotenda, ndinonamatira vanhu ava vanhasi. Ndinozvinamatira pamwe navo kuti Ishe Jesu kuti muchabata sefa yenyu. Uye kana ndiri kutaura chimwe chinhu ndichimhura, Ishe ini mumwoyo mangu handizvizive. Ndinonamata kuti kana zvakaipa kuti nditore shoko renyu, zvino ndoshandisa chinhu chakadaro, imi ndiregerereiwo nokuda kwazvo. Asi Ishe, ndafunga pamakataura neni paya musango, munoziva panguva dzemangwanani, zvakangoitika kuti handina kukwanisa kuzvibvisa mupfungwa dzangu, ndakazvigamuchira sezvaibva kwamuri. Saka Mwari Baba, ndatozvitaura kare, uye ndinonamata Mwari kuti muchazviita kuti zvive mugwara randakafunga kuti zvive. Kuti munhu anofunga, munhu kana ari anofunga zvachose, anoziva kuti achazofanira kumira muhupo hwaMwari. Uye haazoise mumunhu wake wemukati chero chinhu hacho chinosvibisa kana chinopesana neshoko raMwari. Uye Baba, tinocherechedza kuti sokuenzanisa kwandaita nemasangano anhasi. Kwete kuve ndakasiyana, Ishe. Muchanditonga rimwe zuva kubva pamwoyo wangu. Uye ndinonamata Mwari kuti mugoona kuti zvanga zvisiri zvokuti ndinge ndakasiyana, asi zvanga zviri zvokuti ndinge ndakatendeka kuedza kuperera, ndichicherechedza kuti ndakabata zvakatengwa neropa renyu kubva kumahombekombe egungwa kuenda kune mamwe mahombekombe egungwa. Iye zvino muruoko rwangu. Uye vakawanda vavo atenda umbo. Uye Mwari wekudenga, dai pakasava nemumwe wavo anorasika, ndinovakumbira vose uye ndobata pamberi pavo sefa kubva kuchivi, mvura dzepatsanuro, ropa raJesu Kristo, shoko rakaitwa nyama. Zviite Ishe, uye dai mweya mutsvene wadurura vimbiso dzose muvanhu vedu vemukati, uye dai tava vamiririri vanorarama vemwenga waJesu Kristo munguva yemaziso yekuona muchiedza chamadekwana, nokuti tazvipa kwamuri nemuzita raJesu Kristo. Amen. Munomuda? Munoritenda? Ini kana ndataura zvisiri izvo nokutaura kuti sefa yemunhu anofunga, handichakwanisi kutaura zvimwezve. Handina dzidzo, ndinongotaura zvinouya kwandiri. Zvino pandakaiona yakarara ipapo, ndakafunga maitiro akadini eunyengeri. Zvino chimwe chinhu chakati, sezvakangoita kereke, sefa yemunhu anofunga. Oh, ini zvangu. Pane zvinodarika izvozvo pazviri. Munhu anofunga atomboishandisa zvachose. Maona, kwete zvachose. Uye inoda kuravira kwemunhu anoputa. Ndizvozvo chaizvo. Nokuti anofanira kuva nayo kuti agutse kuravira kwake. Asi munhu chaiye anofunga, anoziva kuti munhu wake wemukati uri kuenda kunotongwa. Achasefa kuravira kwake nemushoko raMwari. Nokuti vose vandakapiwa naBaba, vachauya kwandiri. Uye achararama neshoko rimwe nerimwe rinobva pamuromo waMwari. Dzinova izo mvura dzepatsanuro. Dzinotipatsanura kubva kuchivi. Nokuti chikapfuura nemushoko, tinoona kuti chivi kusaritenda. Saka tinongoritenda, tichienda mberi. Kupatsanurwa kubva kuchivi. Munomuda here?
Ndinomuda. Ndinoda.
Ngatingosimudzai maoko edu zvino kwaari.
Nokuti akatanga kundida, akatenga ruponiso rwangu pamuti weKarvari.
Akati kudini, izvi vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muchida. Muine rudo, mumwe kune mumwe. Iye zvino ngatigwine ruoko rwemumwe munhu patiri kurwimba zvakare. Zvinoti, ndinokudawo zvakare hama.
Ndinomuda.
Izvi ndezvekukuzivisai kuti
akatanga kundida. Akatenga ruponiso rwangu pamuti weKarvari.
Zvino unofarira here sefa yemunhu anofunga? Haunoenda mumugwagwa kunogunzwa namaoko nenyika mangwana? Hama, hanzvadzi, une sefa yemunhu anofunga here? Kana murume uya pano kuti muumburuki mutsvene, unoshandisa here sefa yemunhu anofunga? Kana mumwe munhu uya akashandisa mashoko akaipa achipesana newe, une sefa yemunhu anofunga here? Munoona, ita chakanaka kutsiva chakaipa. Namatira avo vanokushandisa zvisina kunaka, neavo vanokutambudza. Zvadaro, wave kufema nemusefa yemunhu anofunga. Nokuti kana uchingoda avo vanokuda, dzokugwinana chishanu kwataita sevadikanwi munashe, izvozvo zvakanaka. Asi unokwanisawo here kuda avo vasingadike? Ndiyo sefa yemunhu anofunga. Ndiyo mweya waKristu mauri, kuda avo vasingakude. Zvino unowana mubayiro waMwari. Asi zvino kana ukazviita nokuti unofanira kuzviita, nazvino hausati wava nemunhu anofunga. Unongori bedzi muchikamu chechipiri. Asi zvikabva pamoyo pako kuti unonyatsomuda, zvadaro uri kufema nemusefa yemunhu anofunga. Uye inogutsa kuravira kwemunhu mutsvene zvaunoziva kubva pamoyo pako. Unoregerera munhu wese, zvinhu zvose, zvisinei kuti chii chaitika. Haashamise here?
Kutanga kundida, akatenga ruponiso rwangu pamuti weKarvari. Tichafamba muchiedza, icho chiedza chakanaka, chinouya apo madonwe edova retsitsi akajeka. Chipenye kwese kwakati poteredza masikati neusiku. Jesu chiedza chenyika. Tichafamba muchiedza chino, icho chiedza chakaisonaka, uye chinouya apo madonwe akasefwa edova retsitsi yakajeka. O chipenye kwese kwakati poteredza masikati neusiku. Jesu chiedza chenyika. Uyai imi mose vatsvene vechiedza taurai Jesu chiedza chenyika zvino mabhero ekudenga acharira Jesu chiedza chenyika otichafamba muchiedza icho chiedza chakaisvonaka chinouya apo madonwe edova retsitsi akajeka ochipenye kwese kwakatipoteredza masikati neusiku Jesu chiedza chenyika
munozvida izvozvo
oticha famba muchiedza ichi icho chiedza chakaisvonaka uye chinouya apo madonwe edova retsitsi yakajeka chipenye kwese kwakatipoteredza masikati neusiku ndiJesu chiedza chenyika
ndinongozvida izvozvo
kutenda kwangu kunotarisa kwauri iwe Gwayana reKarvari omponesi wekudenga zvino ndinzweiwo pandiri kunamata bvisai zvose zvivi zvangu
ndisefei ishe nemushoko
ndiregei kubva nasi ndive wenyu zvachose
chingozvifunga wakasefwa nemushoko wenyu zvachose
apo muninga ine rima yeupenyu ndofamba uye kusuwa kondimomotera chivai imi mutungamiriri wangu rairai rima rishanduke kuva chiedza pukutai michukuchuku yekusuwa ibve kana kundirega ndichitetereka kubva padivi renyu kumoyo wangu uri kurukutika shungu dzangu dzifemere orairai rima rishanduke kuva chiedza uye pukutai misodzi yekusuwa ibve ndiregei kubva nasi ndive wenyu zvachose
Mwari vanodikanwa tinoda kukuimbirai nokuti ipapo tinoratidza manzwiro edu neshungu dzedu ungano yose apo muri kufemera patiri shoko reupenyu tinotenda zvikuru ishe uye chimbo ichocho tigamuchirei hamungazviiti here ishe ndicho chishuwo chedu kusefwa nemushoko ramwari nokufamba zuva roga roga muchiedza chiedza cheevhangeri uye zadzai nzira yedu zuva nezuva nerudo patiri kufamba nenjiva yekudenga regai tiende nguva dzose nechimbo nokunyemwerera zadzai nzira yedu zuva nezuva nerudo zviitei ishe tiropafadzei pamwe chete zvino itai kuti nyasha netsitsi dzenyu zvive nesu podzai vanorwara nevanotambudzwa munyika yose tinokutendai nokuda kwahama Coggins manheru ano avo vamaita kuti vabude muchipatara vaende kumba vapora. Maita henyu nokuda kwezvinhu zvose zvamaita. Nesimba redu pachedu patiri kunzwa kusumudzirwa zvino. Ndinokutendai nokuda kwemharidzo duku yadimburwa manheru ano, Ishe. Ini handina kuzviita zvakanaka, asi ndinonamata, Ishe, kuti muchazvigadzirisa mumeso evanhu kuti vazoona nokuziva zvayanga ichireva. Wanai mbiri kubva pazviri, Ishe, uye dai tikava nekunzwisisa uku kana pasina zvimwezve kuti tinofanira kurarama nechingwa cheshoko raMwari rakasefwa kubva kuna Mwari kuitira vana vavo bedzi. Iungano yakapatsanurwa haisi yevamwewo, ndeavo bedzi vasanangurwa venyu. Semvura dzepatsanuro dzetsviru dzuku dzaive dzeungano yeIsraeri bedzi. Saka Baba, tinoziva kuti chingwa ndechemakwai bedzi. Hazvina kufanira kuti nditore chingwa chevana ndochikandira kuimbwa. Jesu akadaro. Zvino mudzimai mukupindura akati, hongu Ishe, ichokwadi, asi ndinotoda hangu kutora mafufu. Uye tinonzwa zvakadaro manheru ano, Ishe. Tinoda zvose zvamunogona kutipa, Baba, nokuti tine nzara nenyota yokuda imi zvakawedzerwa. Itai kuti nzara dzedu dzigutswe, uye zvishuwo zvedu zvigozivikanwa, nokuti, Baba, tinoda kuva nechishuwo chemunhu wakarurama. Zvino munhu wakarurama aive Jesu Kristu, uye chishuwo chake kwaive kuita kuda kwaBaba, kwaive shoko. Zviitei kwatiri, Baba, tazvikumbira nemuzita rake. Amen. Ngatisimukei zvino tichiimba chimbo chedu chekuparadzana, chekuti tora zita raJesu pamwe newe kunzvimbo dziri kunze zvino, uko kwaenda mharidzo manheru ano. Mwari ngaave nemi patiri kuparadzana nemunamato. Dai mumwe nemumwe wenyu kunze uko, ndine tariro yekuti mafadzwa nokuteerera sezvandaitwa mukuiunza kwamuri. Uye ndinovimba kuti Mwari vachaiisa mumwoyo yenyu uye nokukupai dudziro yayo chaiyo. Zvino imi vanhu pano vari muungano vane mahengechefu aya akaradzikwa pano, ndaisa maoko pamusoro pavo. Ndinonamata kuti Mwari vagopodza mumwe nemumwe wenyu. Hapazombova nevanhu vanorwara pakati pedu mugoona kuti Mwari vedu vanopindura munamato zvakadini. Kana tichinge taungana pamwe chete, vanhu vanodanwa nezita rangu vakaungana pamwe chete vakanamata, zvino ndichanzwa kubva kudenga, vakavimbisa kuzviita. Saka hatina kupatsanurwa, tingori munhu mumwe chete, chose tiri vamwe muna Kristu Jesu. Uye mumwe achinamatirawo mumwe, ndinamatirei apo ini ndichikunamatirai. Uye Mwari vakuropafadzei kusvikira takuonai zvakare. Ndinovimba kuti muchaenderera, imi munogara pedyo kuno, muchauya kutabhanekeri moshanyira mufudzi wedu akanaka Hama Neville, anokuitirai zvakanaka. Hama Man nevanhu vakanaka vavainavo pano mutabhanekeri, kana uri pedyo naHama Junior Jackson, kana nevamwe vose munyika yose, New York nedzimwe nzvimbo dzakasiyana, kwavane misangano yavo kwakapoteredza nemuArizona neCalifornia, shanyirai makereke iwayo. Kana uri kunze ikoko, tinonamata kuti mugodzoka zvakare, uye mugorega mufudzi azokubatsirai kuti mugoziva zvimwezve pamusoro paIshe Jesu. Mwari vakuropafadzei zvino patiri kuimba tora zita raJesu pamwe newe.
Zita raJesu pamwe newe, mwana wekusuwa nedambudzo, iro mufaro nekunyaradzwa richakupa.
Uchadini? Achakuisa pane?
Unoenda. Zita rakakosha. Zita rakakosha. Orinotapira. Orinotapira. Tariro yenyika nemufaro wedenga. Zita rakakosha. Orinotapira. Tariro yenyika nemufaro wedenga.
Ndakatarisa paungano manheru ano, ndiri kuona Hama SL Bila kumashure uko, Hama Palma nevakawanda, Hama JT nevashumire vakawanda vakamira kwese kuno. Handikwanisi kudoma mazita avo vose. Ndinoshuva kuti dai ndaigona kuva nemi mumwe nomumwe kumusoro kuno, uye mose mosunungura ungano kana kuita chimwe chinhu. Munonzwisisa, handiti? Ndinoziva kuti mune mwoyo wechiKristu, uye munoziva kuti tinofanira izvo isu zvatiri. Tose pamwe tiri munhu mumwe chete muna Kristu Jesu. Zvino ngatirangarirei ndima inotevera patiri kuiimba apo Hama Martin vedu pano vachitiparadzanisa nemunamato. Uye ndinoda ava ndi Hama El Martin vanobva, ndinotenda, kuArkansas kana Missouri chaipo paArkansas pamuganhu weMissouri ipapo. Vane kereke zasi ikoko, uye ndacherechedza imwe hama iyi inobva zasi ikoko. Handisi kurangarira zita ravo. Brewer Vanga vari pano mangwana ni ano, ndinofungidzira kuti vachiri pano manheru ano. Hongu, ndiri kuvaona vakamira nechekuno uko. Hama Brewer, ndakavimbisa kupfuura naikoko kuzokumikidza machechi avo kakawanda. Tichasvika kurimwe zuva, Ishe vachindibatsira, ndikakwanisa. Zvino patiri kuimba ndima inotevera zvino, pazita raJesu tichigwadama, tozvambarara patsoka dzake, mambo wemadzimambo kudenga tichamugadza korona, kana rwendo rwedu rwapera. Ngatichiimbe zvino.
Pazita raJesu tichigwadama, tozvambarara patsoka dzake. Mambo wemadzi mambo kudenga tichamugadza korona kana rwendo rwedu rwapera. Zita rakakosha, zita rakakosha, orinotapira, orinotapira, tariro yenyika nemufaro wedenga. Zita rakakosha, orinotapira, tariro yenyika nemufaro wedenga. Otora zita raJesu pamwe newe, senowo kubva kumiteyo yose.
Tererai zvino.
O kana miedzo yakupoteredza,
chii chaunofanira kuita?
Chingofema zita iri dzvene mumunamato. Zita rakakosha, orinotapira, tariro yenyika nemufaro wedenga. Zita rakakosha, orinotapira, tariro yenyika nemufaro wedenga.
Ngatikotamisei misoro yedu.
O zita rakakosha, orinotapira, tariro yenyika nemufaro wedenga. Zita rakakosha.
Kubhabhatidzwa mariri, kunamata uri mariri.
Orinotapira, tariro yenyika nemufaro wedenga.
Hama Martin.